Vatongi, chitsauko chokutanga. Mushure mokufa kwaJoshua, vaIsraeri vakabvunza Jehovha vakati, “Ndiani pakati pedu achatanga kukwidza kundorwa navaKenani?” Jehovha akapindura akati, “Judha ngaaende. Ndapa nyika mumaoko ake.” Ipapo varume veJudha vakati kuvaSimeoni hama dzavo, “Ngatiendei tose kunyika yatakagoverwa kuti tindorwa navaKenani. Nesuwo tichaenda nemi kumugove wenyu.” Saka vaSimeoni vakaenda navo. Judha paakarwisa, Jehovha akaisa vaKenani navaPerezi mumaoko avo, uye vakauraya varume zviuru gumi paBhezeki. Ipapo ndipo pavakawana Adhoni Bhezeki vakarwa naye. Adhoni Bhezeki akatiza, asi vakamudzinganisa vakamubata vakagura zvigunwe zvake zvikuru zvomumaoko nezvigunwe zvake zvikuru zvomumakumbo. Ipapo Adhoni Bhezeki akati, “Madzimambo makumi manomwe vagurwa zvigunwe zvikuru zvomumaoko nezvigunwe zvikuru zvomumakumbo. Vakanonga zvimedu zvezvokudya pasi petafura yangu. Zvino Mwari anditsiva pane zvandakaita kwavari.” Vakaenda naye kuJerusarema akandofira ikoko. Varume veJudha vakarwisawo Jerusarema vakaritora. Vakakunda guta nomunondo uye vakaripisa. Shure kwaizvozvo, varume veJudha vakaburuka vakandorwa navaKenani vaigara munyika yezvikomo kuNegevhi uye nomujinga mezvikomo zvokumavirira. Vakaenda vakandorwa navaKenani vaigara muHebhuroni rainzi Kiriati Abhakari. Vakakunda Sheshai, Ahimani naTarimai. Vachibva ipapo vakaenda vakandorwa navanhu vaigara muDhebhiri rainzi Kiriati Seferi kare. Uye Karebhu akati, “Ndichapa mwanasikana wangu Akisa kuti ave mukadzi kumurume acharwisa uye achatapa Kiriati Seferi.” Otinieri mwanakomana waKenazi, mununʼuna waKarebhu, akarikunda. Saka Karebhu akapa mwanasikana wake Akisa kuti awanikwe naye. Rimwe zuva akati achisvika kuna Otinieri, akamukurudzira kuti akumbire munda kuna baba vake. Akati aburuka pambongoro yake, Karebhu akamubvunza akati, “Ndingakuitireiko?” Iye akapindura akati, “Ndiitirei zvakanaka. Sezvo makandipa nyika kuNegevhi, ndipeiwo matsime emvura.” Ipapo Karebhu akamupa matsime okumusoro neezasi. Zvizvarwa zvatezvara vaMozisi vaKeni vakakwidza vachibva kuguta remichindwe vaine varume veJudha kuti vandogara pakati pavanhu vokugwenga reJudha riri kuNegevhi pedyo neAradhi. Ipapo varume veJudha vakaenda navaSimeoni hama dzavo vakandorwisa vaKenani vaigara muZefati uye vakaparadza guta iri zvachose. Naizvozvo rakatumidzwa kuti Horima. Varume veJudha vakakundazve Gaza, Ashikeroni neEkironi, guta rimwe nerimwe nenyika yaro. Jehovha akanga ana vanhu veJudha. Vakatora nyika yezvikomo kuti ive yavo, asi havana kugona kudzinga vanhu vaibva mumapani nokuti vakanga vane ngoro dzesimbi. Sokuvimbisa kwaMozisi, Hebhuroni yakapiwa kuna Karebhu, uyo akabudisa mairi vanakomana vatatu vaAnaki. Kunyange zvakadaro, vaBhenjamini vakatadza kudzinga vaJebhusi vaigara muJerusarema. Kusvikira nhasi vaJebhusi vageremo navaBhenjamini. Zvino veimba yaJosefa vakakwira Bheteri, uye Jehovha aiva navo. Vakati vatuma vanhu kundosora Bheteri rainzi Ruzi kare, vasori vakaona murume achibuda muguta. Vakati kwaari, “Tiratidze kuti tingapinda sei muguta tigokuitira zvakanaka.” Saka akavaratidza, uye vakakunda guta nomunondo, asi vakoponesa murume uya nemhuri yake. Ipapo akaenda kunyika yavaHiti, kwaakandovaka guta akaritumidza kuti Ruzi, rinova ndiro zita raro nanhasi. Asi Manase haana kudzinga vanhu veBheteri, Shani kana vaTanaki kana veDhori kana veIbhireami kana veMegidho uye nenzvimbo dzavo dzokugara dzakapoteredza, nokuti vaKenani vakanga vazvipira kuti vagare munyika iyoyo. VaIsraeri vakati vasimba, vakamanikidza vaKenani kuti vashande basa rechibharo, asi havana kumbovadzinga zvachose. Uye Efuremu haana kudzingawo vaKenani vaigara muGeeri, asi vaKenani vakaramba vagere pakati pavo. NaZebhuruniwo haana kudzinga vaKenani vaigara muKitironi kana muNaharori, avo vakaramba vagere pakati pavo, asi vakaita kuti vaite basa rechibharo. Uye Asheri haanawo kudzinga vaya vaigara muAko kana veSidhoni kana Ahirabhi kana Akizibhi kana Heribha kana Afeki kana Rehobhi. Uye nokuda kwaizvozvo, vanhu veAsheri vakagara pakati pavaKenani avo vaigara munyika. Nafutari haana kudzinga avo vaigara muBheti Shemeshi kana muBheti Anati, asi vaNafutari vakagarawo pakati pavaKenani vaigara munyika. Uye vaya vaigara muBheti Shemeshi neBheti Anati vakava vashandi vebasa richibharo. VaAmori vakasundira vaDhani kunyika yezvikomo vakasavatendera kuburuka kuti vauye kumapani, uye vaAmori vakashingirira kuti varambe vari muGomo reHeresi, Aijaroni neShaaribhimi. Asi simba reimba yaJosefa rakati richiwanda, naivowo vakamanikidzwa kushanda basa rechibharo. Muganhu wavaAmori waibva pamupata wechinyavada uchisvika kuSera uye uchipfuurira mberi. Vatongi, chitsauko chechipiri. Mutumwa waJehovha akakwidza achibva kuGirigari akaenda kuBhokimi akati, ndakakubudisai kubva muIjipiti uye ndikakutungamirirai munyika yandakapikira madzitateguru enyu. Ndakati, handichazomboputsi sungano yangu nemi, uye imi musazoita sungano navanhu venyika ino, asi munofanira kuputsa aritari dzavo. Asi hamuna kunditeerera. Makaitireiko izvozvo? Naizvozvo ndinokuudzai kuti handichazovadzingi pamberi penyu. Vachava minzwa kumativi enyu, uye vamwe vavo vachava musungo kwamuri. Mutumwa waJehovha akati ataura zvinhu izvi kuvaIsraeri vose, vanhu vakachema kwazvo uye vakatumidza nzvimbo iyo kuti Bhokimi. Ipapo vakabayira zvipiriso kuna Jehovha. Shure kwokunge Joshua ati vaIsraeri vaende, vakaenda vakandotora nyika mumwe nomumwe kunhaka yake. Vanhu vakashumira mazuva ose okurarama kwaJoshua uye napamazuva avakuru vakasara vari vapenyu, uye vakanga vaona zvinhu zvikuru zvose zvakanga zvaitirwa Israeri naJehovha. Joshua mwanakomana waNuni muranda waJehovha akafa ava namakore zana negumi rimwe chete, uye vakamuviga munyika yenhaka yake paTiminati Heresi munyika yezvikomo yeEfuremu kumusoro kwegomo reGaashi. Mushure mokunge chizvarwa chake chose chasanganiswa namadzibaba acho, chimwe chizvarwa chakanga chisingazivi Jehovha kana zvaakanga aitira Israeri chakamuka. Ipapo vaIsraeri vakaita zvakaipa pamberi paJehovha uye vakashumira vana Bhaari. Vakarasa Jehovha, Mwari wamadzibaba avo akanga avabudisa kubva muIjipiti. Vakatevera uye vakanamata vamwari vakasiyana-siyana vendudzi dzakanga dzakavapoteredza, vakatsamwisa Jehovha. Nokuti vakamurasa uye vakashumira Bhaari navaAshitoreti, mukutsamwira kwake vaIsraeri, Jehovha akavaisa mumaoko avapambi avo vakazovapamba. Akavatengesa kuvavengi vavo vakanga vakavapoteredza, avo vavakanga vasingagoni kudzivisa. Pose paienda Israeri kundorwa, ruoko rwaJehovha rwairwa navo kuti ruvakunde sezvaakanga apika kwavari. Vakanga vari munhamo huru. Ipapo Jehovha akavamutsira vatongi vakavaponesa kubva mumaoko avapambi ava. Kunyange zvakadaro havana kuzoteerera kuvatongi vavo, asi vakaita ufeve navamwe vamwari uye vakavanamata. Havana kuita samadzibaba avo nokuti vakakurumidza kutsauka munzira yaifamba madzibaba avo, nzira yokuteerera kumirayiro yaJehovha. Pose paimutsirwa mutongi naJehovha, iye aiva nomutongi uyo uye aivaponesa kubva mumaoko avavengi vavo, mutongi paainge achiri mupenyu, nokuti Jehovha ainge avanzwira ngoni pavaigomera vari pasi pavaya vaivadzvinyirira uye vachivarwadzisa. Asi mutongi paainge afa, vanhu vaidzokera kunzira dzakaipisisa kupinda dziya dzamadzibaba avo, vachitevera vamwe vamwari, vachivashandira uye vachivanamata. Vakaramba kusiya mabasa avo akaipa nokusindimara kwemwoyo yavo. Naizvozvo Jehovha akavatsamwira zvikuru akati, nemhaka yokuti rudzi urwu rwakaputsa sungano yangu yandakaita namadzitateguru avo uye vakasanditeerera, handichadzingizve pamberi pavo rudzi rupi zvaro redzimwe ndudzi dzakasiyiwa naJoshua pakufa kwake. Ndichavashandisa kuti vaedze vaIsraeri kuti ndione kuti vachachengeta here nzira yaJehovha vagofamba mairi sezvakaitwa namadzitateguru avo. Jehovha akatendera ndudzi idzo kuti dzisare, haana kudzidzinga pakarepo uye haana kudziisa mumaoko aJoshua. Vatongi, chitsauko chechitatu. Idzi ndidzo ndudzi dzakasiyiwa naJehovha kuti aedze vaIsraeri vaya vose vakanga vasina kumboziva kana hondo ipi zvayo muKenani. Akaita izvi bedzi kuti adzidzise zvehondo kuzvizvarwa zvavaIsraeri, izvo zvakanga zvisina kumborwa hondo. Vatongi vashanu vavaFiristia, vaKenani vose, vaSidhoni uye vaHivhi vaigara mumakomo eRebhanoni kubva pagomo reBhaari Herimoni kusvikira kuRebho Hamati vakasiyiwa kuti vaedze vaIsraeri kuti aone kana vaizoteerera mirayiro yaJehovha yaakanga apa madzitateguru avo kubudikidza naMozisi. VaIsraeri vakagara pakati pavaKenani, vaHiti, vaAmori, vaPerezi, vaHivhi navaJebhusi. Vakatora vanasikana vavo kuti vave vakadzi vavo uye vakapa vanasikana vavowo kuvanakomana vavo. uye vakashumira vamwari vavo. VaIsraeri vakaita zvakaipa pamberi paJehovha, vakakanganwa Jehovha Mwari wavo, vakashumira vaBhaari navaAshera. Kutsamwa kwaJehovha kwakapisa pamusoro paIsraeri zvokuti akavatengesa mumaoko aKushani-Rishataimi mambo weAramu Naharaimi, avo vakashandirwa navaIsraeri kwamakore masere. Asi vakati vachema kuna Jehovha, akavamutsira musununguri Otinieri mwanakomana waKenazi, mununʼuna waKarebhu, uyo akavaponesa. Mweya waJehovha wakauya pamusoro pake kuti ave mutongi waIsraeri, uye akaenda kuhondo. Jehovha akaisa Kushani Rishataimi mambo wavaAramu mumaoko aOtinieri akamukunda. Saka nyika yakava norugare kwamakore makumi mana kusvikira Otinieri mwanakomana waKenazi afa. VaIsraeri vakaitazve zvakaipa pamberi paJehovha, uye nokuda kwokuti vakaita zvakaipa izvi, Jehovha akapa simba kuna Egironi mambo weMoabhu kuti akunde Israeri. Egironi akatora vaAmoni navaAmareki kuti vaende naye kundorwisa Israeri, uye vakatora guta remichindwe kuti rive ravo. VaIsraeri vakava varanda vaEgironi mambo weMoabhu kwamakore gumi namasere. VaIsraeri vakachemazve kuna Jehovha, iye akavapa musununguri Ehudhi murume aiva neziboshwe mwanakomana waGera muBhenjamini. VaIsraeri vakamutuma nomutero kuna Egironi mambo weMoabhu. Zvino Ehudhi akanga aita munondo wakarodzwa kumativi ose, uchikarosvika kubhiti rimwe chete pakureba kwawo, waakanga akasungirira pasi penguo dzake pachidya chake chokurudyi. Akapa mutero kuna Egironi mambo weMoabhu, murume akanga akafuta kwazvo. Mushure mokunge Ehudhi apa mutero, akati vanhu vakanga vauya vakatakura mutero wacho vaende. Pazvifananidzo zvaiva pedyo neGirigari, iye pachake akadzoka akati, "Ndine shoko renyu rakavanzika, imi mambo." Mambo akati, "Nyararai," uye varanda vake vose vakamusiya. Ipapo Ehudhi akaswedera kwaari, iye agere ari oga muimba yake yapamusoro yomuzinda wake wenguva yezhizha, akati, "Ndine shoko renyu rabva kuna Mwari." Mambo akati achisimuka achibva pachigaro chake, Ehudhi akatambanudza ruoko rwake rwokuruboshwe akavhomora munondo kubva pachidya chake chokurudyi akaunyudza mudumbu ramambo. Kunyange chibato chomunondo chakanyura chichitevera chese ukandobuda nokumusana kwake, Ehudhi haana kuvhomora munondo, uye mafuta akaputira pamusoro pawo. Ipapo Ehudhi akabuda akaenda kubiravira akapfiga mikova yeimba yapamusoro shure kwake akaikiya. Mushure mokuenda kwake, varanda vakasvika vakawana mikova yeimba yapamusoro yakiyiwa. Ivo vakati, "Anofanira kunge achimbozvizorodza zvake ari mukamuri romukati reimba." Vakarindira kusvikira vanyadziswa nazvo, asi paakarega kuzarura mikova yekamuri, vakatora kiyi vakaikiinura. Onei, ipapo ishe wavo akawira pasi afa. Vachakamirira Ehudhi akaenda akapfuura napazvifananidzo akapunyuka akaenda kuSeira. Akati asvika ikoko, akaridza hwamanda ari munyika yezvikomo yeEfuremu, uye vaIsraeri vakaburuka naye vachibva kuzvikomo, iye achivatungamirira. Akati kwavari, "Nditeverei, nokuti Jehovha aisa Moabhu muvengi wenyu mumaoko enyu." Saka vakaburuka vakamutevera, uye vakatora mazambuko eJorodhani okuenda kuMoabhu, vakasatendera munhu kuyambuka. Panguva iyoyo vakauraya zviuru zvinenge gumi zvavaMoabhu. Vose vakanga vakagwinya uye vane simba, hapana akapunyuka. Zuva iroro Moabhu yakava pasi peIsraeri, uye nyika yakava norugare kwamakore makumi masere. Shure kwaEhudhi kwakauya Shamuga mwanakomana waAnati, uyo akauraya vaFiristia mazana matanhatu norutanda rwokubaya narwomombe. Naiyewo akaponesa Israeri.
Vatongi, chitsauko chechina. Shure kwokufa kwaEhudhi, vaIsraeri vakaitazve zvakaipa pamberi paJehovha. Saka Jehovha akavatengesa mumaoko aJabhani mambo weKenani, aitonga ari muHazori. Mukuru wehondo yake akanga ari Sisera, uyo aigara muHarosheti Hagoyimi, nokuda kwokuti akanga ane ngoro dzesimbi mazana mapfumbamwe, uye akadzvinyirira vaIsraeri zvakaipisisa kwazvo kwamakore makumi maviri. Vakachemera rubatsiro kuna Jehovha. Dhibhora muprofitakadzi, mukadzi waRapidhoti, akanga achitungamirira vaIsraeri panguva iyoyo, aitonga mhaka ari pasi pomuchindwe waDhibhora pakati peRama neBheteri munyika yezvikomo yaEfuremu, uye vaIsraeri vaiuya kwaari kuzotongerwa mhosva dzavo. Akatuma shoko kuna Bharaki mwanakomana waAbhinoami aibva kuKadheshi muNafutari akati kwaari, “Jehovha, Mwari waIsraeri, anokuyayira kuti enda undotora zviuru gumi zvavarume veNafutari nezveZebhuruni ugovatungamirira kugomo reTabhori. Ndichakwezva Sisera mukuru wehondo yaJabhini nengoro dzake uye namauto ake kurwizi rweKishoni ndigomuisa mumaoko ako.” Bharaki akati kwaari, “Kana imi mukaenda neni, ini ndichaenda, asi kana musingaendi neni, neni handingaendi.” Dhibhora akati, “Zvakanaka hazvo, ndichaenda newe, asi nokuda kwenzira yauri kuda kuita nayo izvi, kukudzwa hakungavi kwako, nokuti Jehovha achaisa Sisera muruoko rwomukadzi.” Saka Dhibhora akaenda naBharaki kuKadheshi, uko kwaakandodana Zebhuruni naNafutari. Varume zviuru gumi vakamutevera, naDhibhorawo akaenda navo. Zvino Hebheri muKeni akanga asiya vamwe vaKeni, zvizvarwa zvaHobhabhi, hanzvadzi yomukadzi waMozisi, akandodzika tende rake pamuti mukuru muZaananimi, pedyo neKadheshi. Vakati vaudza Sisera kuti Bharaki mwanakomana waAbhinoami akanga akwidza kugomo reTabhori, Sisera akaunganidza pamwe chete ngoro dzesimbi mazana mapfumbamwe navarume vose vaaiva navo kubva kuHarosheti Hagoyimi kusvikira kurwizi rweKishoni. Ipapo Dhibhora akati kuna Bharaki, “Enda, iri ndiro zuva rapiwa Sisera mumaoko ako naJehovha. Ko, Jehovha haasi mberi kwako here?” Saka Bharaki akaburuka mugomo reTabhori achiteverwa navarume zviuru gumi. Pakundofamba kwaBharaki, Jehovha akakunda nomunondo Sisera nengoro dzake dzose nehondo yake, uye Sisera akasiya ngoro yake akatiza netsoka. Asi Bharaki akatevera ngoro nehondo yaSisera akandosvika kuHarosheti Hagoyimi. Mauto ose aSisera akaurayiwa nomunondo, hapana munhu akasara. Kunyange zvakadaro hazvo, Sisera akatiza netsoka akaenda kutende raJaeri mukadzi waHebheri muKeni, nokuti pakati paJabhini mambo weHazori nemhuri yaHebheri pakanga pane kunzwanana. Jaeri akabuda kuti andosangana naSisera akati kwaari, “Uyai ishe wangu, pindai zvenyu mukati chaimo, musatya.” Saka akapinda mutende rake uye akaisa chifukidzo pamusoro pake. Akati, “Ndine nyota, ndapota ndipeiwo mvura.” Akadziura guchu romukaka akamupa kuti anwe ndokubva amufukidza hake. Akatizve kwaari, “Mira pamukova wetende, kana mumwe munhu akauya pano akakubvunza achiti, ‘Pano munhu here pano?’ uti, ‘Kwete.’” Asi Jaeri mukadzi waHebheri akatora mbambo yetende nenyundo akaenda paari chinyararire. Iye akafa nehope aneta, akaroverera mbambo napachavovo ikanyura muvhu akafa. Bharaki akasvika achitevera Sisera, uye Jaeri akabuda kundomuchingamidza achiti, “Uyai ndizokuratidzai munhu wamuri kutsvaka.” Saka akapinda naye mukati, onei hoyo Sisera avete uye mbambo yetende iri muchivavo chake afa. Pazuva iro Mwari akakunda Jabhini mambo wavaKenani pamberi pavaIsraeri, uye ruoko rwavaIsraeri rwakaramba ruchiwedzera simba pakurwisa Jabhini mambo wavaKenani kusvikira vamuparadza.
Vatongi, chitsauko chechishanu. Nomusi uyo Dhibhora naBharaki mwanakomana waAbhinoami vakaimba rwiyo urwu runoti, “Kana machinda aIsraeri achitungamirira, kana vanhu vachizvipira pachavo, Jehovha ngaarumbidzwe. Inzwai izvi, imi madzimambo, teererai imi vatongi. Ndichaimbira Jehovha, ini ndichaimba. Ndichaimbira Jehovha, Mwari waIsraeri. Haiwa Jehovha, pamakabuda kubva muSeiri, pamakafamba muchibva munyika yeEdhomu, nyika yakadengenyeka, matenga akadurura, makore akadurura mvura pasi, makomo akadengenyeka pamberi paJehovha, iye weSinai pamberi paJehovha, Mwari weIsraeri. Mumazuva aShamugari mwanakomana waAnati, mumazuva aJaeri, migwagwa yakasiyiwa, vafambi vakafamba nenzira dzinopoterera. Upenyu hwomumisha hwakapera, hwakapera kusvikira ini Dhibhora ndasimuka, ndasimuka ini mai muIsraeri, pavakasarudza vamwari vatsva. Hondo yakauya ichibva nokumasuo eguta, uye hakuna nhoo kana pfumo zvakaonekwa pakati pezviuru makumi mana muIsraeri. Mwoyo wangu uri pamachinda eIsraeri navaya vanozvipira pakati pavanhu. Rumbidzai Jehovha, imi munotsva mbongoro chena, mugere pamachira ezvigaro zvenyu, nemi munofamba munzira
cherechedzai inzwi ravaimbi panzvimbo dzemvura, vanodetemba mabasa akarurama aJehovha, mabasa akarurama avarwi vake muIsraeri.” Ipapo vanhu vaJehovha vakaburuka vakaenda kusuo reguta. “Muka, muka, Dhibhora! Muka, muka, uimbe rwiyo! Simuka, Bharaki! Tapa vatapwa vako, iwe mwanakomana waAbhinoami.” Ipapo varume vakanga vasara vakaburuka vakaenda kumakurukota. Vanhu vaJehovha vakauya kwandiri navane simba. Vamwe vakauya vachibva kuEfuremu, midzi yavo yakanga iri muna Amareki. Bhenjamini akanga ari pakati pavanhu vakakutevera iwe. Kubva kuna Makiri, vatungamiri vakaburuka kubva kuZebhuruni, avo vanotakura tsvimbo yomutungamiri wehondo. Machinda aIsakari akanga ana Dhibhora, hongu Isakari akanga ana Bharaki, vachimhanyira kumupata vachimutevera. Mudunhu raRubheni makanga muno kunzvera kwomwoyo kukuru. Seiko wakagara pakati pezvoto kuti unzwe muridzo unoridzirwa matanga emakwai? Mudunhu raRubheni makanga muno kunzvera kwomwoyo kukuru. Gireadhi akagara mhiri kwaJorodhani, uye Dhani akasarireiko pazvikepe? Asha akasara zvake pamahombekombe, uye akagara zvake panopinda mvura dzegungwa. Vanhu veZebhuruni vakaisa upenyu hwavo panjodzi, neNafutari yakadarowo panzvimbo dzakakwirira dzeminda. Madzimambo akauya akarwa, madzimambo eKenani akarwa paTaanaki pamvura zhinji yeMegidho, asi havana kudzoka vakatakura sirivha kana zvakapambwa. Kubva kumatenga nyeredzi dzakarwa dziri panzira dzadzo, dzakarwa naSisera. Rwizi Kishoni rwakavakukura, irwo rwizi rwakare, rwizi Kishoni. “Pfuurira mberi, mweya wangu, simba!” Ipapo mahwamanda amabhiza akatinhira, kumhanya, kumhanya kwoune simba. Mutumwa waJehovha akati, “Tuka Merozi, tuka vanhu varo zvikuru kwazvo, nokuti havana kuuya kuzobatsira Jehovha, kubatsira Jehovha kurwisa vane simba. Jaeri ngave mukadzi akaropafadzwa zvikuru, iye mukadzi waHebheri muKeni, akaropafadzwa kwazvo kupfuura vakadzi vagere mutende. Akakumbira mvura, iye akamupa mukaka, akamuvigira mukaka wakakora mundiro yakafanira makurukota. Ruoko rwake rwakatambanudzirwa pambambo yetende, ruoko rwake rworudyi kunyudo yomuvezi. Akabaya Sisera, akapwanya musoro wake, akapwanya uye akabvoora zvavovo zvake. Patsoka dzake akanyura akawa, hoyo akatandavarapo. Patsoka dzake akanyura akawa, paakanyura ndipo paakawira akafa. Napawindo mai vaSisera vakadongorera vari seri korutanda, vakadanidzira vachiti, “Seiko ngoro yake yanonoka kusvika? Seiko kurira kwengoro dzake kwanonoka?” Vakadzi vokwake vakachenjera kukunda vose vanomupindura. Zvirokwazvo anoramba achiti, “Ko, havasi kuwana nokugoverana zvakapambwa here?” Vachiti, “Musikana mumwe chete kana vaviri pamurume mumwe chete, nguo dzina mavara dzezvakapambwa zvaSisera, nguo dzisina mavara dzakarukwa, nguo dzakanyatsorukwa dzomutsipa wangu, zvose izvi zviri zvakapambwa. Saka vavengi venyu vose ngavaparare, imi Jehovha, asi vanokudai ngavave sezuva parinobuda nesimba raro.” Ipapo nyika yakava norugare kwamakore makumi mana. Vatongi, chitsauko chechitanhatu. VaIsraeri vakaitazve zvakaipa pamberi paJehovha, uye akavaisa mumaoko avaMidhiani kwamakore manomwe. Nokuda kwokuti ruoko rwavaMidhiani rwakavadzvinyirira kwazvo, vaIsraeri vakazvigadzirira nzvimbo dzokuvanda mumakomo, mumapako uye nenhare. VaIsraeri vaingoti vakadyara mbeu dzavo, vaMidhiani, vaAmareki navamwe vanhu vokumabvazuva vaiuya kuzorwisa nyika yavo. Vakadzika misasa yavo munyika uye vakaparadza zvirimwa kubva kuGaza yose, uye havana kusiyira vaIsraeri chinhu, makwai, mombe kana mbongoro. Vakauya nezvipfuwo zvavo namatende avo vakavanda sechimokoto chemhashu, zvakanga zvisingaoneki kuti uverenge vanhu nengamera dzavo. Vakapinda munyika kuti vaiparadze. VaMidhiani vakaita kuti vaIsraeri vave varombo, zvokuti vakachema kuna Jehovha kuti avabatsire. VaIsraeri vakati vachema kuna Jehovha nokuda kwavaMidhiani, akatuma muprofita akati kwavari, “Zvanzi naJehovha, Mwari waIsraeri: Ndakakubudisai kubva muIjipiti, munyika youtapwa. Ndakakubvutai kubva musimba reIjipiti nokubva muruoko rwavadzvinyiriri venyu vose. Ndakavadzinga pamberi penyu ndichakupai nyika yavo. Ndakati kwamuri, ‘Ndini Jehovha Mwari wenyu, musanamata vamwari vavaAmori vamugere munyika yavo.’ Asi hamuna kunditeerera.” Mutumwa waJehovha akauya akagara pasi pomuoki muOfira raJoashi muAbhiezeri paipurwa gorosi naGidheoni mwanakomana wake muchisviniro chewaini kuti aivanze kubva kuvaMidhiani. Mutumwa waJehovha akati azviratidza kuna Gidheoni, akati kwaari, “Jehovha anewe, iwe murume wesimba noumhare.” Gidheoni akapindura akati, “Asika, ishe wangu, kana Jehovha anesu, seiko izvi zvose zvakaitika kwatiri? Zvishamiso zvake zvose zviripiko zvatakaudzwa namadzibaba edu pavakati, ‘Jehovha haana kutibudisa muIjipiti here?’ Asi zvino Jehovha akatisiya uye akatiisa muruoko rwavaMidhiani.” Jehovha akatendeukira kwaari akati, “Enda nesimba raunaro uponese Israeri muruoko rwavaMidhiani. Handizini ndakutuma here?” Gidheoni akabvunza akati, “Asika ishe, ndingaponesa Israeri seiko? Imba yangu ndiyo dukusa maManase, uye ini ndiri mudukusa mumhuri yangu.” Jehovha akapindura akati, “Ndichava newe, uye iwe uchauraya vaMidhiani vose pamwe chete.” Gidheoni akapindura akati, “Zvino kana ndawana nyasha pamberi penyu, ndipei chiratidzo kuti ndizive kuti ndimi munotaura neni. Ndapota hangu, musabva pano kusvikira ndadzoka uye ndauya nechipiriso changu ndigochiisa pamberi penyu.” Uye Jehovha akati, “Ndichamira pano kusvikira wadzoka.” Gidheoni akapinda akandogadzira mbudzana uye akaita chingwa chisina kuviriswa cheefa youpfu hwakatsetseka. Akaisa nyama mudengu uye muto wayo akauyisa muhari. Akabuda nazvo akazvipa kwaari pasi pomuoki. Mutumwa waMwari akati kwaari, “Tora nyama nechingwa chisina mbiriso uzviise paruware urwu uye ugodirapo muto wacho.” Uye Gidheoni akaita saizvozvo. Mutumwa waJehovha akagunzwa nyama nechingwa chisina mbiriso nomuromo wetsvimbo yaiva muruoko rwake. Moto wakabuda paruware ukapisa nyama nechingwa. Ipapo mutumwa waJehovha akanyangarika. Gidheoni akati aziva kuti akanga ari mutumwa waJehovha, akadanidzira akati, “Maiwe, Ishe Jehovha, ndaona mutumwa waJehovha chiso nechiso.” Asi Jehovha akati kwaari, “Rugare, usatya, hausi kuzofa.” Saka Gidheoni akavakira Jehovha aritari ipapo, akaitumidza kuti Jehovha ndiye Rugare. Nanhasi ichakamirapo muOfira ravaAbhiezeri. Usiku hwacho ihwohwo Jehovha akati kwaari, “Tora hando yechipiri kubva pamombe dzababa vako, iyo ina makore manomwe, uputsire pasi aritari yababa vako yaBhaari uye ugotema danda raAshera riri pairi. Ipapo ugovakira Jehovha Mwari wako aritari kwayo pamusoro penhare iyi. Utore hando yechipiri ugoibayira sechipiriso chinopiswa uchishandisa huni dzedanda raAshera rawakatema.” Saka Gidheoni akatora varanda vake gumi akaita sezvaakaudzwa naJehovha. Asi nokuda kwokuti akanga achitya vemhuri yake uye navanhu vomuguta, akaita izvi usiku pano kuzviita masikati. Vanhu vomuguta vakati vachimuka mangwanani, vakaona heyo aritari yaBhaari yakaputswa nedanda raAshera parutivi rwayo rakatemwa, uye hando yechipiri yakabayirwa paaritari itsva yakanga yavakwa. Vakabvunzana vakati, “Ndianiko aita izvi?” Vakati vanyatsoferefeta vakaudzwa kuti, “Gidheoni mwanakomana waJoashi ndiye aita izvi.” Vanhu vomuguta vakati kuna Joashi, “Budisa mwanakomana wako, anofanira kufa, nokuti akaputsa aritari dzaBhaari uye akatema danda raAshera parutivi payo.” Asi Joashi akapindura ungano yakanga ine hasha kwazvo yakamukomberedza akati, “Ko, imi munoda kurwira Bhaari here? Muri kuda kuedza kumuponesa here? Ani naani achamurwira achaurayiwa mangwanani ano. Kana Bhaari ari mwari chaiye, anogona kuzvidzivirira kana mumwe munhu achiputsa aritari yake.” Saka pazuva iroro vakatumidza Gidheoni zita rokuti Jerubhi Bhaari, vachiti, “Bhaari ngaarwe naye, nokuti akaputsa aritari yaBhaari.” Zvino vaMidhiani, vaAmareki navamwe vanhu vokumabvazuva vakabatana vakayambuka Jorodhani vakandodzika matende avo mumupata weJezireeri. Ipapo mweya waJehovha wakauya pamusoro paGidheoni uye akaridza hwamanda achidana vaAbhiezeri kuti vamutevere. Akatuma nhume munyika yose yaManase achivakoka kuhondo, uyewo muAsheri, Zebhuruni neNafutari, kuti naivowo vakwidze kundosangana navo. Gidheoni akati kuna Mwari, “Kana muchizoponesa Israeri noruoko rwangu sezvamakavimbisa, tarirai, ndichaisa chisumbu chewuru paburiro. Kana dova rikava pachisumbu chewuru chete uye pasi pose pakaoma, ipapo ndichaziva kuti muchaponesa Israeri noruoko rwangu sezvamakareva.” Uye izvi ndizvo zvakaitika. Gidheoni akamuka mangwanani ezuva rakatevera akasvina chisumbu chewuru. Akabudisa dova akazadza mbiya nemvura. Ipapo Gidheoni akati kuna Mwari, “Musanditsamwira henyu. Regai ndiite hangu chimwezve chikumbiro. Nditenderei ndiedzezve nechisumbu chewuru. Panguva ino itai kuti chisumbu chewuru chiome asi pasi pose pafukidzwe nedova.” Usiku ihwohwo Mwari akaita izvozvo. Wuru yakanga yakaoma, pasi pose pakanga pakafukidzwa nedova.
Vatongi, chitsauko chechinomwe. Mangwanani-ngwanani, Jerubhi-Bhaari ndiye Gidheoni navanhu vose vaiva naye vakadzika matende avo patsime reHarodhi. Musasa wavaMidhiani wakanga uri nechokumusoro kwavo mumupata waiva pedyo nechikomo cheMore. Jehovha akati kuna Gidheoni, “Varume vaunavo vakawandisa kuti ini ndiise vaMidhiani mumaoko avo, kuti vaIsraeri varege kuzvikudza pamberi pangu vachiti, ‘Simba ravo ndiro ravaponesa.’ Zivisa vanhu izvozvi kuti ani naani ari kudedera nokutya ngaadzoke hake abve pagomo reGireadhi.” Saka varume vanosvika zviuru makumi maviri nezviviri vakabva, kukasara zviuru gumi. Asi Jehovha akati kuna Gidheoni, “Vanhu chakangowandisa, enda navo kumvura, uye ini ndichavasanangurira ikoko. Kana ndikati, ‘Uyu achaenda newe,’ ndiye achaenda. Asi kana ndikati, ‘Uyu haafaniri kuenda newe,’ iyeye haaendi.” Saka Gidheoni akatora varume akaburuka navo kumvura. Jehovha akamuudza ikoko kuti, “Paradzanisa avo vanonwa mvura vachikapa norurimi rwavo sezvinoita imbwa kubva kuna avo vanonwa vakapfugama. Zvino uwandu hweavo vakanwa vachikapa vachiisa maoko kumiromo yavo hwakasvika 300, vamwe vose vakanwa vakapfugama namabvi avo.” Jehovha akati kuna Gidheoni, “Namazana 300 avarume vanwa mvura vachikapa ava ndichakuponesai, uye ndichaisa vaMidhiani mumaoko enyu. Vamwe vanhu vose ngavaende zvavo, mumwe nomumwe kunzvimbo yake.” Saka Gidheoni akaendesa vamwe vose vavaIsraeri kumatende avo, asi akasara namazana 300. Avo vakazotora mbuva nehwamanda dzavaya vamwe, uye musasa wavaMidhiani wakanga uri nechezasi mumupata. Usiku ihwohwo Jehovha akati kuna Gidheoni, “Simuka, buruka uende kumusasa, nokuti ndiri kuzouisa mumaoko ako. Asi kana uchitya kuenda, buruka uende kumusasa naPura muranda wako. Uchanzwa zvavanotaura, shure kwaizvozvo uchanzwa kukurudzirwa kuti urwise musasa.” Saka iye naPura muranda wake vakaburuka vakasvika kuvarindi vokunze kumusasa. VaMidhiani, vaAmareki navamwe vanhu vose vokumabvazuva vakanga vagara mumupata vakawanda semhashu. Ngamera dzavo dzakanga dzisingaverengeki dzakawanda sejecha remahombekombe egungwa. Gidheoni akasvika mumwe munhu achiri kurondedzera shamwari yake kurota kwake achiti, “Ndarota chingwa chakaurungana chichikungurukira mumusasa wavaMidhiani. Charova tende nesimba guru zvokuti tende rabvaruka rikawa.” Shamwari yake yakapindura ikati, “Hachingavi chimwe chinhu kunze kwomunondo waGidheoni mwanakomana waJoashi muIsraeri. Mwari aisa vaMidhiani nomusasa wose mumaoko ake.” Gidheoni akati anzwa kurota uku nokududzirwa kwokurota kwacho, akanamata Mwari akadzoka kumusasa wavaIsraeri akadanidzira achiti, “Simukai, Jehovha aisa musasa wavaMidhiani mumaoko enyu.” Akakamura varume 300 akavaisa mumapoka matatu. Akaisa hwamanda nezvirongo zvisina chinhu asi mwenje mukati mumaoko avo. Akati kwavari, “Mutarise kwandiri uye mutevedzere zvandinoita. Pandinosvika kumucheto kumusasa, mubve maita sezvandinoita. Kana ini navose vandinavo tikaridza hwamanda dzedu, ipapo imi mose makapoteredza musasa muridzewo dzenyu mugodanidzira muchiti, ‘Rwirai Jehovha naGidheoni.’ Gidheoni navarume 100 vaiva naye vakasvika kumucheto kumusasa pakutanga kwenguva yapakati pousiku yokurinda pachangoiswa mumwe murindi. Vakaridza hwamanda dzavo uye vakaputsa zvirongo zvaiva mumaoko avo. Mapoka matatu akaridza hwamanda uye akaputsawo zvirongo. Vakabata mwenje mumaoko avo oruboshwe uye vakabata noruoko rworudyi hwamanda dzavaizoridza. Vakadanidzira vachiti, ‘Munondo waJehovha nowaGidheoni.’ Murume mumwe nomumwe akaramba ari panzvimbo yake. Vakapoteredza musasa waMidhiani, vose vakamhanya vachiridza mhere vachitiza. Vane 300 pavakaridza hwamanda, Jehovha akaita kuti varume vose mumusasa vapandukirane, vabayane neminondo yavo. Hondo yakatizira kuBhetishita yakananga kuZerera kusvikira kumuganhu weAbheri Mehora pedyo neTabhati.
VaIsraeri vakadanwa kubva kuNafutari, Asheri neManase yose uye vakatevera vaMidhiani. Gidheoni akatuma nhume munyika yose yezvikomo yaEfuremu achiti, “Burukai tindorwa navaMidhiani titore mvura zhinji dzeJorodhani mberi kwavo kusvikira kuBheti Bhara.” Saka varume vose veEfuremu vakadanwa uye vakatora mvura zhinji dzeJorodhani kusvikira kuBheti Bhara. Vakatapawo vatungamiri vaviri vavaMidhiani, Orebhi naZeebhi. Vakauraya Orebhi paruware rwaOrebhi, uye Zeebhi vakamuurayira pachisviniro chewaini chaZeebhi. Vakatevera vaMidhiani uye vakauya nemisoro yaOrebhi naZeebhi kuna Gidheoni akanga ari paJorodhani.
Vatongi, chitsauko chesere. Zvino vaEfuremu vakabvunza Gidheoni vakati, "Makatibayireiko zvakadai? Makaregerei kutidana pamakaenda kundorwa navaMidhiani?" Uye vakamutsoropodza zvikuru. Asi akavapindura akati, "Ko, chii chandaita kuti ndizvienzanise nemi? Handiti zvakanongwa zvamazambiringa aEfuremu zviri nani kupfuura mukoho uzere wamazambiringa aAbhiezeri? Mwari akaisa Orebhi naZeebhi, vatungamiri vavaMidhiani, mumaoko enyu. Ko, ini ndaizokwanisa kuitei kuti ndienzaniswe nemi?" Ipapo kutsamwa kwavo pamusoro pake kwakaserera. Gidheoni navanhu vake 300 vakaramba vachingotevera vakasvika kurwizi Jorodhani uye vakaruyambuka havo, asi vakanga vaneta kwazvo. Akati kuvarume veSukoti, "Ipai henyu mauto angu chingwa. Vaneta uye ndichiri kutevera Zebha naZarumuna, madzimambo eMidhiani." Asi machinda eSukoti akati, "Matova namaoko aZebha naZarumuna mumaoko enyu here? Ko, tingapirei chingwa kumauto enyu?" Ipapo Gidheoni akapindura akati, "Nokuda kwaizvozvo, Jehovha paanongoisa Zebha naZarumuna muruoko rwangu, ini ndichabvambura nyama yenyu neminzwa yomurenje uye norukato." Kubva ipapo akaenda kuPenieri vakaita chikumbiro chimwe chetecho, asi naivowo vakapindura sezvakaita varume veSukoti. Saka iye akati kuvarume vePenieri, "Pandinodzoka ndakunda, ndichakoromora shongwe iyi." Zvino Zebha naZarumuna vakanga vari muKarikori vaine hondo yavarume zviuru 15. Vose vakanga vasara pahondo yavanhu vokumabvazuva, varume vomunondo zviuru 20 vakanga vafa. Gidheoni akakwidza nenzira yavaigara mumatende kumabvazuva kweNobha neJogibheha vakandokunda hondo yakanga isina chayakatarisira. Zebha naZarumuna, madzimambo maviri eMidhiani, vakatiza, asi akavatevera akavabata akakunda hondo yavo vose. Gidheoni mwanakomana waJoashi akadzoka kubva kuhondo napamupata weHeresi. Akabata jaya rokuSukoti uye akaribvunza, uye jaya rikanyora pasi mazita amachinda 90 vokuSukoti, vakuru veguta. Ipapo Gidheoni akasvika akati kuvarume veSukoti, "Havano vanaZebha naZarumuna vaya vamakandiseka muchiti, 'Ko, watova namaoko aZebha naZarumuna kare here? Tinopireiko chingwa kuvanhu vako vaneta ava?'" Akatora vakuru veguta akadzidzisa varume veSukoti chidzidzo nenzira yokuvaranga neminzwa yomurenje uye norukato. Akakoromorawo shongwe yePenieri uye akauraya varume vomuguta. Ipapo akabvunza Zebha naZarumuna akati, "Varume vamakauraya paTabhori vakanga vakadiniko?" Vakapindura vakati, "Varume vakaita semi, mumwe nomumwe airatidzika somwanakomana wamambo." Gidheoni akati, "Ivavo vakanga vari vanunʼuna vangu, vanakomana vamai vangu chaivo. Zvirokwazvo naJehovha mupenyu, dai makanga mavaponesa, ini handaizokuurayai." Akatendeukira kuna Jeta mwanakomana wake mukuru akati, "Vauraye." Asi Jeta haana kuvhomora munondo wake nokuti akanga achiri mukomana uye aitya. Zebha naZarumuna vakati, "Uyai muzviite imi, munhu sezvaari ndizvo zvakaita simba rake." Saka Gidheoni akaswedera akavauraya uye akatora zvishongo kubva mumutsipa yengamera dzavo. VaIsraeri vakati kuna Gidheoni, "Titonge iwe, mwanakomana wako nomuzukuru wako, nokuti wakatiponesa kubva muruoko rwavaMidhiani." Asi Gidheoni akati kwavari, "Ini handingakutongei, uye mwanakomana wangu haangakutongei. Jehovha ndiye achakutongai." Uye akati, "Ndine chikumbiro chimwe chete chokuti mumwe nomumwe wenyu andipe mhete yomunzeve kubva pamugove wezvamakapamba." Yakanga iri tsika yavaIshumaeri
yokushonga mhete dzegoridhe dzomunzeve. Vakapindura vakati, “Tichafara kudzipa kwamuri.” Saka vakawaridza nguo pasi, uye murume mumwe nomumwe akakanda mhete yezvaakapamba pamusoro payo. Uremu hwemhete dzegoridhe dzaakakumbira hwakasvika mashekeri chiuru chimwe namazana manomwe, pasingaverengwi zvishongo, uketani, nguo dzepepuru zvaipfekwa namadzimambo eMidhiani, kana uketani hwakanga huri pamitsipa yengamera dzavo. Gidheoni akaita nazvo efodhi yegoridhe iyo yaakaisa muOfira guta rake. VaIsraeri vose vakaita ufeve nokuinamata ipapo, uye yakava musungo kuna Gidheoni nokumhuri yake. Naizvozvo vaMidhiani vakakundwa pamberi pavaIsraeri, uye havana kuzosimudzazve musoro wavo. Pamazuva okurarama kwaGidheoni, nyika yakava norugare kwamakore makumi mana. Jerubhi-Bhaari mwanakomana waJoashi akadzokerazve kundogara kumusha kwake. Akanga ana vanakomana vake chaivo makumi manomwe, nokuti akanga ana vakadzi vazhinji. Murongo wake aigara muShekemu akamuberekerawo mwanakomana akamutumidza kuti Abhimereki. Gidheoni mwanakomana waJoashi akafa akwegura zvikuru, uye akavigwa muguva rababa vake Joashi muOfira ravaAbhiezeri. Gidheoni akati achangofa, vaIsraeri vakafevazve vakatevera vaBhaari. Vakamisa Bhaari Bhereti samwari wavo, uye havana kurangarira Jehovha Mwari wavo akanga avanunura kubva mumaoko avavengi vavo kumativi ose. Vakatadza kuitira mhuri yaJerubhi Bhaari iye Gidheoni zvakanaka pazvinhu zvose zvakanaka zvaakanga avaitira.
Vatongi, chitsauko chepfumbamwe. Abhimereki mwanakomana waJerubhi Bhaari akaenda kuhanzvadzi dzamai vake vaiva muShekemu akati kwavari, uye nokuna vose veimba yamai vake, "Bvunzai vose vanogara muShekemu kuti, zviri nani kwamuri ndezvipi kuti mutongwe navanakomana vose vaJerubhi Bhaari vari makumi manomwe kana kungotongwa nomunhu mumwe chete? Murangarire kuti ini ndiri nyama neropa renyu." Hanzvadzi dzamai vake dzakarondedzerazve zvose izvi kuvagari veShekemu. Vakada kutevera Abhimereki nokuti vakati, "Ihama yedu." Vakamupa mashekeri esirivha makumi manomwe aibva mutemberi yaBhaari Bhereti, uye Abhimereki akaishandisa kutenga varume vakanga vakaipa uye vasina tsitsi vakava vateveri vake. Akaenda kuimba yababa vake muOfira uye akaponda paruware rumwe chete vanakomana vababa vake makumi manomwe, ivo vanakomana vaJerubhi Bhaari. Asi Jotamu muduku pane vose kuvanakomana vaJerubhi Bhaari akapunyuka nokuti akavanda. Ipapo vagari vose vomuShekemu nokuBheti Miro vakaungana parutivi pomuti mukuru pambiru iri muShekemu kuti vagadze Abhimereki samambo. Jotamu akati azvinzwa, akakwira pamusoro pegomo reGerizimu akadanidzira kwavari akati, "Nditeererei imi vagari veShekemu, kuti Mwari agoteerera kwamuri." Rimwe zuva miti yakabuda kundozunza mambo wayo. Vakati kumuti womuorivhi, "Iva mambo wedu." Asi muti womuorivhi wakapindura ukati, "Ko, ndingada kusiya mafuta angu anoremekedzwa nezvose vamwari navanhu kuti ndinozengaira hangu pamusoro pemiti here?" Shure kwaizvozvo miti yakati kumuonde, "Uya uzova mambo wedu." Asi muonde wakapindura ukati, "Ndingada hangu kusiya muchero wangu wakanaka kudai uye unotapira kuti ndinozengaira pamusoro pemiti here?" Ipapo miti ikati kumuzambiringa, "Uya uzova mambo wedu." Asi muzambiringa wakapindura ukati, "Ndingada hangu kusiya waini yangu inofadza vose vamwari navanhu kuti ndinozengaira pamusoro pemiti here?" Pakupedzisira miti yose yakati kurukato, "Uya uve mambo wedu." Rukato rukati kumiti, "Kana muchida kundizodza kuti ndive mambo wenyu, zvirokwazvo uyai muvande pamuviri wangu. Asi kana zvisizvo, moto ngaubude murukato ugopisa misidhari yeRebhanoni." Zvino kana imi makaita zvinokudzwa uye zvakatendeka pamakaita Abhimereki mambo, uye kana makaita zvakanaka kuna Jerubhi Bhaari nokumhuri yake, uye kana makamubata sezvaanofanira, uye nokufunga kuti baba vangu vakakurwirai vakaisa upenyu hwavo panjonzi kuti vakununurei kubva muruoko rweMidhiani, asi nhasi mapandukira mhuri yababa vangu mukaponda vanakomana vavo makumi manomwe padombo rimwe chete, uye mukaisa Abhimereki mwanakomana womurandakadzi wavo kuti ave mambo pamusoro pavagere muShekemu nokuda kwokuti ihama yenyu, kana zvino makaita norukudzo uye nokutenda kwakanaka kuna Jerubhi Bhaari nemhuri yake, nhasi Abhimereki ngaave mufaro wenyu, nemiwo muve wakewo."
Asi kana musina kudaro, moto ngaubude kubva kuna Abhimereki uye uparadze imi vagari veShekemu neBheti Miro. Uye moto ngaubude kwamuri vagari veShekemu neBheti Miro ugoparadza Abhimereki.” Ipapo Jotamu akatiza akapunyukira kuBheeri uye akagara ikoko nokuti akanga achitya mukoma wake Abhimereki. Shure kwamakore matatu aAbhimereki achitonga Israeri, Mwari akatuma mweya wakaipa pakati paAbhimereki navagari vomuShekemu ukanyengera Abhimereki. Mwari akaita izvi kuitira kuti zvakaipa zvakaitirwa vanakomana makumi manomwe vaJerubhi-Bhaari, kuteurwa kweropa ravo, kutsiviwe pamusoro pomununʼuna wavo Abhimereki uye napamusoro pavagari veShekemu avo vakanga vamubatsira kuponda vanakomana vababa vake. Mukumurwisa kwavo vagari ava veShekemu vakaisa varume pamusoro pezvikomo kuti vavandire nokupamba mumwe nomumwe aipfuura, uye izvi zvakaziviswa kuna Abhimereki. Zvino Gaari mwanakomana waEbhedhi akaenda navanunʼuna vake kundogara muShekemu, uye vagari vomo vakavimba naye. Vakaenda kuminda vakandounganidza mazambiringa vakaasvina uye vakaita mutambo. Vakapinda mutemberi yamwari wavo vakadya, vakanwa uye vakatuka Abhimereki. Ipapo Gaari mwanakomana waEbhedhi akati, “Abhimereki ndianiko uye Shekemu ndianiko kuti tive varanda vake? Ko, haazi mwanakomana waJerubhi-Bhaari uye Zebhuri haazi mutevedzeri wake here? Shandirai vanhu vaHamori baba vaShekemu, seiko tichishandira Abhimereki? Dai chete vanhu ava vanga vari pasi pangu, ipapo ndaimubvisa ndaizoti kuna Abhimereki, ”Dana hondo yako yose.” Zebhuri mubati weguta akati anzwa zvakataurwa naGaari mwanakomana waEbhedhi akatsamwa zvikuru. Akatuma nhume kuna Abhimereki muchivande achiti, “Gaari mwanakomana waEbhedhi uye navanunʼuna vake vakasvika kuShekemu uye vari kukuchidzira guta kuti rikurwisei. Saka zvino usiku imi navanhu venyu munofanira kuzovandira muri muminda. Panguva dzamangwanani zuva robuda mupinde murwise guta. Panouya Gaari navanunʼuna vake kuti vabude kuzorwa nemi, muite zvose zvamunogona noruoko rwenyu.” Saka Abhimereki namauto ake akasimuka usiku akaenda kunzvimbo dzakavanda pedyo neShekemu mumapoka mana. Zvino Gaari mwanakomana waEbhedhi akanga abuda uye akanga amire pamukova wamasuo eguta, apo Abhimereki navarwi vake vakasimuka pavakanga vakavanda. Gaari akati achivaona, akati kuna Zebhuri, “Tarira, vanhu vari kuburuka kubva pamusoro pamakomo.” Zebhuri akapindura akati, “Uri kuona mimvuri yamakomo savanhu iwe.” Asi Gaari akadanidzirazve akati, “Tarira, vanhu vari kuburuka kubva pakati penyika, rimwe boka riri kubva nenzira yomuti wavavuki.” Ipapo Zebhuri akati kwaari, “Kutaura kwako kukuru kuripiko? Zvino iyewe waiti, ‘Abhimereki ndianiko kuti isu tive varanda kwaari?’ Handiti ava ndivo vanhu wavaizvidza here? Chibuda undorwa navo.” Saka Gaari akabuda akatungamirira vanhu veShekemu akarwa naAbhimereki. Abhimereki akamudzinganisa uye vazhinji vakafa vakuvadzwa mukutiza uku nzira yose kusvikira pamukova wokupinda pasuo reguta. Abhimereki akagara muAruma uye Zebhuri akadzinga Gaari navanunʼuna vake muShekemu. Fume mangwana vanhu veShekemu vakabuda vakaenda kuminda, uye izvi zvakaziviswa kuna Abhimereki. Saka akatora vanhu vake akavakamura akavaisa mumapoka matatu akavandira musango. Akati achiona vanhu vachibuda muguta akasimuka kuti avarwise. Abhimereki namapoka aakanga anawo vakamhanyira pamukova wokupinda pasuo reguta. Ipapo mapoka maviri akamhanyira vaya vakanga vari kuminda vakavauraya. Zuva rose iroro Abhimereki akarwisa kwazvo guta kusvikira aritapa uye auraya vanhu varo. Ipapo akaparadza guta uye akakusha munyu pamusoro paro. Vachinzwa izvi, vagari vomushongwe yeShekemu vakapinda munhare dzetemberi yeEri Bhereti. Abhimereki akati anzwa kuti vakanga vaungana ipapo, iye navanhu vake vose vakakwira mugomo reZarimoni. Akatora demo akagura matavi akaasimudza akaaisa pamapfudzi ake. Akarayira varume vaaiva navo akati, “Kurumidzai, itai zvamandiona ndichiita.” Saka varume vose vakagura matavi vakatevera Abhimereki vakaatutira pamusoro penhare ndokuitungidza nomoto vanhu vari mukati. Saka vanhu vose vaiva mushongwe yeShekemu, varume navakadzi vanenge chiuru chimwe chete, vakafawo. Shure kwaizvozvo Abhimereki akaenda kuTebhezi akarikomba uye akaritapa. Kunyange zvakadaro, mukati meguta makanga mune shongwe yakasimba, munova ndimo makatizira varume vose navakadzi navanhu vose veguta. Vakazvikiyira mukati vakakwira padenga reshongwe. Abhimereki akaenda kushongwe iyo uye akarwisa, asi akati achiswedera pamukova weshongwe kuti aipise nomoto, mukadzi akakanda guyo pamusoro pake rikatsemura dehenya rake. Pakarepo akadana mutakuri wenhumbi dzake dzokurwa akati, "Vhomora munondo wako undiuraye, kuti vasazoti akaurayiwa nomukadzi." Saka muranda wake akamubaya akafa. VaIsraeri vakati vaona kuti Abhimereki afa, vakaenda kumusha. Naizvozvo Jehovha akatsiva kuipa kwaAbhimereki kwaakaita kuna baba vake nokuponda vanakomana vababa vake 90. Mwari akaitawo kuti varume veShekemu varipe zvakaipa zvavo zvose. Kutuka kwaJotamu mwanakomana waJerubhi-Bhaari kwakauya pamusoro pavo.
Vatongi, chitsauko chegumi. Shure kwenguva yaAbhimereki murume weIsraeri, Tora mwanakomana waPua mwanakomana waDhodho akasimuka kuti aponese Israeri. Akanga achigara muShamiri munyika yezvikomo yeEfuremu. Akatungamirira Israeri kwamakore 23. Ipapo akafa uye akavigwa muShamiri. Akazoteverwa naJairi muGireadhi, uyo akatungamirira Israeri kwamakore 20. Akanga ana vanakomana 30, vaitasva mbongoro 30, vaitonga maguta 30 muGireadhi, ayo anodaidzwa nhasi kunzi Havhoti Jairi. Jairi paakafa akavigwa muKamoni. VaIsraeri vakaitazve zvakaipa pamberi paJehovha, vakashumira vana Bhaari, vana Ashitoreti, navamwari veAramu, vamwari veSidhoni, vamwari veMoabhu, vamwari vaAmoni navamwari vavaFiristia. Uye nokuti vaIsraeri vakasiya Jehovha vakasazomushumirazve, iye akavatsamwira. Akavatengesa mumaoko avaFiristia neavaAmoni, avo vakavanetsa uye vakavapwanya mugore iroro. Vakadzvinyirira vaIsraeri vose vakanga vari nechokumabvazuva kweJorodhani muGireadhi munyika yavaAmori kwamakore 10. VaAmoni vakayambukawo Jorodhani kuti vandorwa neJudha, Bhenjamini uye neimba yaEfuremu, uye vaIsraeri vakashushikana zvikuru. Ipapo vaIsraeri vakachema kuna Jehovha vakati, "Takakutadzirai nokuti takarasa Mwari wedu uye tikashumira vaBhaari." Jehovha akapindura akati, "Pamakadzvinyirirwa navaIjipita, vaAmori, vaAmoni, vaFiristia, vaSidhoni, vaAmareki navaMaoni, uye mukachema kwandiri kuti ndikubatsirei, handina kukuponesai mumaoko avo here? Asi imi makandirasa mukashumira vamwe vamwari, saka handichadi kukuponesaizve. Endai mundochema kuna vamwari vamakasarudza. Gava kuponesei pamunenge mava kutambudzika." Asi vaIsraeri vakati kuna Jehovha, "Takatadza hedu, tiitirei zvose zvamunoona kuti zvakanaka kwamuri, asi tapota tinunurei henyu nhasi." Ipapo vakarasa vamwari vatorwa pakati pavo vakashumira Jehovha, uye haana kuzotenderazve kutambudzika kweIsraeri. VaAmoni pavakadanwa kuhondo uye vakadzika musasa muGireadhi, vaIsraeri vakaungana vakadzika musasa paMizipa. Vatungamiri vavanhu veGireadhi vakati kuno mumwe nomumwe wavo, "Ani naani achatanga kundorwa navaAmoni ndiye achava mukuru wavose vanogara muGireadhi."
Vatongi, chitsauko chegumi neimwe. Jefuta muGireadhi akanga ari murwi ane simba. Baba vake vainzi Gireadhi, mai vake vakanga vari chifeve. Mukadzi waGireadhi akamuberekerawo vanakomana, uye vakati vakura vakadzinga Jefuta vakati, "Iwe hauna nhaka ipi zvayo yauchawana mumhuri yedu, nokuti uri mwanakomana womumwe mukadzi." Saka Jefuta akatiza kubva pavanunʼuna vake akandogara munyika yeTobhi, uko kwaakandounganirwa navarume vakaipa uye vakamutevera. Mushure menguva yakati kuti vaAmoni vakarwa navaIsraeri, vakuru veGireadhi vakaenda kundotora Jefuta kubva kunyika yeTobhi. Vakati, "Uya uzova mutungamiri wehondo kuti tigorwa navaAmoni." Jefuta akati kwavari, "Hamuna kundivenga here mukandidzinga mumba mababa vangu? Sei mava kuuya kwandiri zvino, imi mava munhamo?" Vakuru veGireadhi vakati kwaari, “Zvisinei hazvo, isu hedu tiri kudzokera kwamuri iye zvino. Handei tose kundorwa navaAmoni, uye muchava mukuru wedu pamusoro pavose vagere muGireadhi.” Jefuta akapindura akati, “Ngatimboti madzokera neni kundorwa navaAmoni, uye Jehovha akavapa kwandiri, ndichava mukuru wenyu zvechokwadi here?” Vakuru veGireadhi vakapindura vakati, “Jehovha ndiye chapupu chedu. Zvirokwazvo tichaita sezvaunoreva.” Saka Jefuta akaenda navakuru veGireadhi, navanhu vakamuita mukuru wavo uye nomutungamiri wehondo, uye akadzokorora mashoko ake ose pamberi paJehovha muMizipa. Ipapo Jefuta akatuma nhume kuna mambo wavaAmoni nomubvunzo wokuti, “Mhosva yamunayo nesu ndeyeiko zvamunorwisa nyika yedu?” Mambo wavaAmoni akapindura nhume dzaJefuta achiti, “VaIsraeri pavakabuda muIjipiti vakatora nyika yangu kubva kuArinoni kusvikira kuJabhoki kwose nokuJorodhani. Zvino idzosei norugare.” Jefuta akatumazve nhume kuna mambo wavaAmoni achiti, “Zvanzi naJefuta, Israeri haina kutora nyika yaMoabhu kana nyika yavaAmoni, asi pavakabuda muIjipiti, Israeri yakaenda nomurenje kusvikira kuGungwa Dzvuku uye nokumusoro kuKadheshi. Ipapo Israeri yakatuma nhume kuna mambo weEdhomu ichiti, ‘Titendereiwo kupfuura nomunyika yenyu.’ Asi mambo weEdhomu akaramba kunzwa. Vakatumawo nhume kuna mambo weMoabhu, naiyewo akaramba. Saka vakagara paKadheshi. Shure kwaizvozvo vakafamba nomurenje vachitenderera nyika dzeEdhomu neMoabhu, vakandodzika musasa kuno rumwe rutivi rweArinoni. Havana kupinda munyika yeMoabhu, nokuti Arinoni waiva muganhu wayo. Ipapo vaIsraeri vakatuma nhume kuna Sihoni mambo wavaAmori akanga achitonga muHeshibhoni, akati kwaari, “Titendereiwo kupfuura nomunyika yenyu tichienda kunzvimbo yedu.” Kunyange zvakadaro, Sihoni haana kuvimba navaIsraeri kuti vapfuure nomunyika yake. Akaunganidza vanhu vake vose vakandodzika musasa paJahazi uye vakarwa navaIsraeri. Ipapo Jehovha Mwari waIsraeri akaisa Sihoni navanhu vake vose mumaoko avaIsraeri, uye vakavakunda. Israeri yakatora nyika yose yavaAmori vaigara munyika iyo, vakaitapa yose kubva paArinoni kusvikira kuJabhoki uye kubva kurenje kusvikira kuJorodhani. Zvino sezvo Jehovha Mwari waIsraeri akadzinga vaAmori pamberi pavanhu vake Israeri, iwe une kodzero ipi yokuti uitore? Ko, hautori here zvaunopiwa naMwari wako Kemoshi? Naizvozvo zvose zvatinopiwa naJehovha Mwari wedu ndizvo zvatichatora. Ko, iwe uri nani kupfuura Bharaki mwanakomana waZipori mambo weMoabhu here? Akambopopotedzana navaIsraeri kana kurwa navo here? Israeri yakagara muHeshibhoni, Aroeri nemisha yakapoteredza uye namaguta ose akatarisana neArinoni. Wakaregerereiko kuatora panguva iyoyo? Ini handina kukutadzira, asi iwe ndiwe wava kundikanganisira nokuda kurwa neni. Jehovha iye mutongi ngaatonge. Ngaatonge gakava iri nhasi riri pakati pavaIsraeri navaAmoni. Kunyange zvakadaro, mambo weAmoni haana kuteerera nhume dzaJefuta dzaakatuma. Ipapo mweya waJehovha wakauya pamusoro paJefuta, akayambuka Gireadhi neManase, akapfuura napaMizipa yeGireadhi, uye kubva ipapo akafamba akandorwa navaAmoni. Uye Jefuta akaita mhiko kuna Jehovha akati, “Kana mukaisa vaAmoni mumaoko angu, chose chichabuda napamukova weimba yangu kuzosangana neni pakudzoka kwangu ndakunda vaAmoni chichava chaJehovha, uye ndichachibayira sechipiriso chinopiswa.” Ipapo Jefuta akabuda kundorwa navaAmoni, uye Jehovha akavapa mumaoko ake. Akaparadza maguta makumi maviri kubva kuAroeri kusvikira pedyo neMiniti, akandoguma kuAbheri Keramimi. Nokudaro Israeri yakakunda Amoni. Jefuta akati odzokera kumusha kwake kuMizipa, ndiani akazouya kuzomuchingamidza kunze kwomwanasikana wake achitamba matamborini achiridzwa? Ndiye akanga achingova mwana wake oga. Akanga asina mwanakomana kana mwanasikana kunze kwake iye oga. Akati achimuona, akabvarura nguo dzake uye akachema achiti, “Haiwa mwanasikana wangu, wandishungurudza nokuti ndaita mhiko kuna Jehovha yandisingagoni kuputsa.” Akapindura akati, “Baba vangu, mapa shoko renyu kuna Jehovha. Ndiitirei henyu sezvamakavimbisa, sezvo zvino Jehovha akatsivira vavengi venyu, ivo vaAmoni. Asi nditenderei henyu chikumbiro chimwe chete ichi. Ndipei henyu mwedzi miviri kuti ndiende kuzvikomo ndinochema pamwe chete neshamwari dzangu, nokuti handichazowanikwi.” Iye akati, “Ungaenda hako,” uye akamutendera kuti aende kwemwedzi miviri. Iye navamwe vasikana vakaenda kuzvikomo vakandochema nokuti akanga asingazombowanikwi. Shure kwemwedzi miviri akadzoka kuna baba vake, uye vakaita kwaari sezvavakanga vapika, uye akanga ari mhandara. Ndipo pakabva tsika yavaIsraeri yokuti gore rimwe nerimwe vanasikana veIsraeri vanobuda kwamazuva mana kundoita chirangaridzo chomwanasikana waJefuta muGireadhi.
Vatongi, chitsauko chegumi nembiri. Varume veEfuremu vakadana varwi vavo vakayambuka mhiri vakaenda kuZafani vakandoti kuna Jefuta, “Wakaendereiko kundorwa navaAmoni ukasatidana kuti tiende newe? Tichapisa imba yako iwe uri mukati.” Jefuta akapindura akati, “Ini navanhu vangu takanga tiri pakurwisana kukuru navaAmoni, uye kunyange ndakadana, imi hamuna kundiponesa kubva mumaoko avo. Pandakaona kuti hamusi kuda kubatsira, ndakaisa upenyu hwangu mumaoko angu ndikayambuka kundorwa navaAmoni, uye Jehovha akandipa kukunda pamusoro pavo. Zvino mauyireiko nhasi kuzorwa neni?” Ipapo Jefuta akaunganidza varume veGireadhi akarwa neEfuremu. VaGireadhi vakavauraya nokuti vaEfuremu vakanga vati, “Imi vaGireadhi muri vanhu vakatiza kubva kuna Efuremu naManase.” VaGireadhi vakatora mazambuko eJorodhani aienda kuEfuremu, uye upi neupi wavakasara veEfuremu aiti akati, “Regai hangu ndiyambuke mhiri.” Varume veGireadhi vaimubvunza vachiti, “Uri muEfuremu here?” Kana akapindura achiti, “Kwete,” vaiti, “Zvakanaka, iti Shibhoreti.” Kana akati Sibhoreti nokuda kwokuti akanga asingagoni kureva shoko iro zvakanaka, vaimubata vomuuraya pamazambuko eJorodhani. Zviuru makumi mana nezviviri zvavaEfuremu zvakaurayiwa panguva iyoyo. Jefuta akatungamirira vaIsraeri kwamakore matanhatu. Ipapo Jefuta muGireadhi akafa uye akavigwa muguta riri muGireadhi. Shure kwake, Ibhizani weBheterehema akatungamirira Israeri. Akanga ana vanakomana makumi matatu uye vanasikana makumi matatu. Akawanisa vanasikana vake kuvanhu vakanga vasiri vorudzi rwake, uye akavigira vanakomana vake vanasikana vakanga vasiri vorudzi rwake makumi matatu kuti vave vakadzi vavo. Ibhizani akatungamirira Israeri kwamakore manomwe. Ipapo Ibhizani akafa uye akavigwa muBheterehema. Shure kwake, Eroni muZebhuruni akatungamirira vaIsraeri kwamakore gumi. Ipapo Eroni akafa uye akavigwa muAijaroni munyika yeZebhuruni. Shure kwake, Abhudhoni mwanakomana waHireri aibva kuPiratoni akatungamirira Israeri. Akanga ana vanakomana makumi mana uye vazukuru makumi matatu vaitasva mbongoro makumi manomwe. Akatungamirira vaIsraeri kwamakore masere. Ipapo Abhudhoni mwanakomana waHireri akafa uye akavigwa paPiratoni muEfuremu munyika yezvikomo yavaAmareki.
Vatongi, chitsauko chegumi netatu. VaIsraeri vakaitazve zvakaipa pamberi paJehovha, saka Jehovha akavaisa mumaoko avaFiristia kwamakore makumi mana. Mumwe murume weZora ainzi Manoa aibva muimba yavaDhani akanga ane mukadzi akanga asingabereki, asina mwana. Mutumwa waJehovha akazviratidza kwaari uye akati, “Iwe haubereki uye hauna mwana, asi uchava nemimba uye ugova nomwanakomana. Zvino uone kuti warega kunwa waini kana zvimwe zvokunwa zvakaviriswa, uye kuti urege kudya chinhu chipi zvacho chisina kuchena, nokuti uchava nemimba uye uchabereka mwanakomana. Chisvo hachifaniri kuveurwa musoro wake, nokuti mukomana anofanira kuva muNaziri, akatsaurirwa kuna Mwari kubva pakuzvarwa kwake, uye ndiye achatanga kusunungura vaIsraeri kubva mumaoko avaFiristia.” Ipapo mukadzi akaenda kumurume wake akandomuudza akati, “Munhu waMwari asvika kwandiri anga achitarisika somutumwa waMwari anotyisa kwazvo. Handina kumubvunza kuti abva kupi, uye haana kundiudza zita rake, asi ati kwandiri, ‘Uchava nemimba uye uchabereka mwanakomana.’ Zvino chirega kunwa waini kana zvimwe zvokunwa zvakaviriswa, uye usadya chinhu chipi zvacho chisina kuchena, nokuti mukomana achava muNaziri waMwari kubva pakuzvarwa kwake kusvikira pazuva raanofa.” Ipapo Manoa akanyengetera kuna Jehovha akati, “Haiwa Jehovha, ndinokukumbirai, regai munhu waMwari wamakatuma kwatiri adzokezve kuti azotidzidzisa kurera kwatingaita mukomana achazozvarwa.” Mwari akanzwa Manoa, uye mutumwa waMwari akauyazve kumukadzi panguva yaakanga ari kumunda, asi murume wake Manoa akanga asipo paari. Mukadzi akakurumidza kundoudza murume wake kuti ari pano, murume uya akazviratidza kwandiri zuva riya.” Manoa akasimuka akatevera mukadzi wake. Akati asvika pamurume uya, akati, “Ndimi here makataura kumukadzi wangu?” Iye akati, “Ndini.” Saka Manoa akamubvunza akati, “Mashoko enyu paachazadziswa, mutemo unofanira kutevedzwa paupenyu hwomukomana napabasa rake ndoupi?” Mutumwa waJehovha akapindura akati, “Mukadzi wako anofanira kuita zvose zvandakamuudza. Haafaniri kudya chinhu chipi zvacho chinobva pamuzambiringa uye kunwa waini ipi zvayo, kana zvimwe zvokunwa zvakaviriswa, kana kudya chinhu chipi zvacho chisina kuchena. Anofanira kuita zvose zvandakamurayira.” Manoa akati kumutumwa waJehovha, “Tingada kuti mumbogara kusvikira takugadzirirai kambudzana.” Mutumwa waJehovha akapindura akati, “Kunyange dai mukandibata henyu, handingadyi chokudya chenyu chipi zvacho, asi kana muchigadzira chipiriso chinopiswa, chipei kuna Jehovha.” Manoa haana kuziva kuti akanga ari mutumwa waJehovha. Ipapo Manoa akabvunza mutumwa waJehovha akati, “Zita renyu ndianiko, kuitira kuti tigokukudzai pachazadziswa shoko renyu?” Akapindura akati, “Unobvunzireiko zita rangu? Haringanzwisisiki.” Ipapo Manoa akatora kambudzana pamwe chete nechipiriso chezviyo akazvibayira kuna Jehovha paruware, uye Jehovha akaita chinhu chinoshamisa. Manoa nomukadzi wake vakatarisa. Murazvo wemoto wakati uchikwira kubva paaritari wakananga kudenga, mutumwa waJehovha akakwira ari mumurazvo. Vakati vaona izvi, Manoa nomukadzi wake vakawira pasi nezviso zvavo, asi mutumwa waJehovha haana kuzozviratidzazve kuna Manoa nomukadzi wake. Ipapo Manoa akaziva kuti akanga ari mutumwa waJehovha. Akati, “Tichafa zvirokwazvo, taona Mwari.” Asi mukadzi wake akati, “Kana Jehovha anga achida kutiuraya, angadai asina kugamuchira chipiriso chinopiswa nechipiriso chezviyo kubva mumaoko edu, uye angadai asina kutiratidza zvinhu zvose izvi kana kutiudza izvi zvino.” Mukadzi akasununguka mwanakomana uye akamutumidza zita rokuti Samusoni. Akakura uye Jehovha akamuropafadza, uye mweya waJehovha wakatanga kumumutsa paakanga ari paMahane Dhani, pakati peZora neEshitaori.
Vatongi, chitsauko chegumi neina. Samusoni akaburuka akaenda kuTimina akandoona ikoko mukadzi muduku wechiFiristia. Akati adzoka akasvikoti kuna baba namai vake, “Ndaona mukadzi wechiFiristia muTimina, zvino nditorerei kuti ave mukadzi wangu.” Baba namai vake vakapindura vakati, “Hapana here mukadzi akakodzera pakati pehama dzako kana pakati pavanhu vokwedu vose? Ungaenda here kuvaFiristia vasina kudzingiswa kuti undotora mukadzi?” Asi Samusoni akati kuna baba vake, “Nditorerei, iye ndiye akanaka kwandiri.” Vabereki vake vakanga vasingazivi kuti izvi zvakanga zvichibva kuna Jehovha, akanga achitsvaka mukana wokurwa navaFiristia, nokuti nenguva iyo ndivo vakanga vachitonga vaIsraeri. Samusoni akaburuka akaenda kuTimina pamwe chete nababa vake namai vake. Vakati vasvika kuminda yemizambiringa yeTimina, pakarepo shumba yakauya yakananga kwaari ichiomba. Mweya waJehovha wakauya pamusoro pake nesimba zvokuti akabvambura shumba napakati namaoko ake kunge anobvambura mbudzana. Ipapo akaburuka akandotaura nomukadzi uye aimuda. Mushure menguva yakati kuti paakadzokera kundomuroora, akatsauka kundoona mutumbi weshumba. Mukati macho makanga mune buma renyuchi nouchi, akahubura namaoko ake akadya achifamba. Akati asvika kuvabereki vake, akavapa humwe vakadyawo naivo, asi haana kuvaudza kuti akanga atora uchi mumutumbi weshumba. Zvino baba vake vakaburuka kundoona mukadzi uya, uye Samusoni akaita mutambo ikoko setsika yaitwa nezvikomba. Paakasvika akapiwa shamwari makumi matatu. Samusoni akati kwavari, “Regai ndikutaurirei chirahwe. Kana mukagona kuchidudzira mukati mamazuva manomwe omutambo, ini ndichakupai nguo dzomucheka dzinosvika makumi matatu nehanzu makumi matatu. Kana musingagoni kudzidudzira, imi munofanira kundipa nguo dzomucheka makumi matatu namakumi matatu ehanzu.” Ivo vakati, “Tiudze chirahwe chako, rega tichinzwe.” Akapindura akati, “Kumudyi kwakabuda chokudya, kubva kune chine simba kwakabuda zvinotapira.” Havana kugona kupa mhinduro kwamazuva matatu. Pazuva rechina vakati kumukadzi waSamusoni, “Nyengetedza murume wako kuti atsanangure chirahwe kuti tirege kukupisai mukafa iwe neveimba yababa vako. Munotikoka pano kuzotibira nhai.” Ipapo mukadzi waSamusoni akazviwisira paari achichema akati, “Unondivenga iwe, haundidi chaizvo izvo. Wakapa vanhu vokwangu chirahwe asi hauna kundiudza dudziro yacho.”
Akati, “Handina kana kutongochitsanangurira baba vangu kana mai vangu, saka ndingachitsanangura seiko kwauri?” Akachema kwamazuva manomwe ose omutambo, saka akapedzisira amuudza pazuva rechinomwe nokuti akaramba achingomumanikidza. Iye akabva azotsanangurira vanhu vake chirahwe. Pazuva rechinomwe, zuva risati radoka, varume vomuguta vakati kwaari, “Chiiko chinotapira souchi? Chiiko chine simba seshumba?” Samusoni akati kwavari, “Dai manga musina kurima netsiru rangu, mungadai musina kugona kududzira chirahwe changu.” Ipapo mweya waJehovha wakauya pamusoro pake nesimba, akaburuka akaenda kuAshikeroni akandouraya varume makumi matatu. Akakutunura zvinhu zvavo akapa nguo dzavo kuna avo vakadudzira chirahwe. Akatsamwa kwazvo akaenda kumba kwababa vake, uye mukadzi waSamusoni akapiwa kushamwari yakanga yamuperekedza pasvitsa.
Vatongi, chitsauko chegumi neshanu. Mushure mechinguva, panguva yokukohwa gorosi, Samusoni akatora mbudzana akaenda kundoshanyira mukadzi wake. Akati, “Ndinoda kupinda mumba nomukadzi wangu.” Asi baba vomukadzi wake havana kumutendera kupinda. Baba vomukadzi wake vakati, “Ndakanga ndine chokwadi chaizvo kuti unomuvenga kwazvo zvokuti ndakamupa kushamwari yako. Ko, mununʼuna wake haana kunaka kukunda iye here? Chimutora iye panzvimbo yake.” Samusoni akati kwaari, “Panguva ino ndine mvumo yokuti nditsive kuvaFiristia, ndichavaitira zvakaipa chaizvo.” Saka akabuda akandobata makava mazana matatu akasunganidza miswe yawo achiita maviri maviri. Ipapo akaisa zhenje pakati pemiswe miviri miviri yacho. Akatungidza mazhenje akaregedza makava akapinda muzviyo zvavaFiristia zvakanga zvimire. Akapisa zviyo zvakanga zvakakohwewa nezvakanga zvimire mumunda, pamwe chete neminda yemizambiringa neyemiorivhi. VaFiristia pavakabvunza kuti, “Ndianiko aita izvi?” vakaudzwa kuti ndiSamusoni mukuwasha womuTimina, nemhaka yokuti mukadzi wake akapiwa kushamwari yake. Saka VaFiristia vakaenda vakandomupisa iye nababa vake vakafa. Samusoni akati kwavari, “Sezvo maita kudai, ini handitombomiri kusvikira ndakutsivai.” Akavarwisa zvakasimba uye akauraya vazhinji vavo. Ipapo akaburuka akandogara mubako redombo reEtami. VaFiristia vakakwidza vakandodzika musasa wavo muJudha vakapararira kusvika pedyo neRehi. Varume veJudha vakabvunza vakati, “Mauyireiko kuzorwa nesu?” Ivo vakati, “Tauya kuzotora Samusoni kuti ave musungwa uye kuti tiite kwaari zvaakatiitira isu.” Ipapo varume zviuru zvitatu vaibva kuJudha vakaburuka kubako reEtami vakandoti kuna Samusoni, “Ko, haunzwi here kuti vaFiristia vanotitonga? Chiiko chawatiitira?” Akapindura akati, “Ndakangovaitira zvavakandiitira.” Ivo vakati kwaari, “Tauya kuzokusunga kuti tikuise kuvaFiristia.” Samusoni akati, “Pikai kwandiri kuti imi hamungandiurayi pachenyu.” Ivo vakati, “Hongu, isu tichangokusunga bedzi tigokuisa mumaoko avo, hatikuurayi isu.” Saka vakamusunga namabote matsva maviri vakamutungamirira kuruware. Akati aswedera kuRehi, vaFiristia vakauya kwaari vachidanidzira. Mweya waJehovha wakauya paari nesimba. Mabote akanga ari mumaoko ake akaita sorushinda, uye zvisungo zvikadonha mumaoko ake. Akawana rushaya rutsva rwembongoro akarubata akauraya varume chiuru. Ipapo Samusoni akati, “Norushaya rwembongoro ndavaita mbongoro, norushaya rwembongoro ndauraya varume chiuru.” Akati apedza kutaura akakanda rushaya kure, uye nzvimbo iyoyo ikanzi Ramati Rehi. Nemhaka yokuti akanga ava nenyota chaizvo, akadanidzira kuna Jehovha akati, “Mapa muranda wenyu kukunda kukuru. Zvino ndofira pano nenyota here ndigowira mumaoko avasina kudzingiswa?” Ipapo Mwari akazarura mukaha muRehi, mvura ikabuda mauri. Samusoni akati anwa, simba rake rakadzoka maari uye akamutsiridzwazve. Saka tsime iro rakanzi Eni Hakore uye richirimo muRehi. Samusoni akatungamirira vaIsraeri kwamakore makumi maviri mumazuva avaFiristia.
Vatongi, chitsauko chegumi nenhanhatu. Rimwe zuva Samusoni akaenda kuGaza kwaakandoona chifeve. Akapinda usiku kuti andovata nacho. Vanhu veGaza vakaudzwa kuti Samusoni ari pano, saka vakakomba nzvimbo iyo vakamuvandira usiku pasuo reguta. Havana kumbosuduruka panguva yousiku vachiti, “Tichamuuraya panguva yamambakwedza.” Asi Samusoni akavatamo kusvikira pakati pousiku chete. Ipapo akamuka akabata masasa amasuo eguta pamwe chete namagwatidziro acho maviri akavhomora mazariro nezvose. Akaasimudza pamapfudzi ake akaatakura akaenda nawo pamusoro pechikomo chakatarisana neHebhuroni. Mushure menguva yakati kuti akadanana nomukadzi aigara mumupata weSoreki, zita rake rainzi Dherira. Vatongi vavaFiristia vakaenda kwaari vakati, “Uone kana ungagona kumunyengetedza kuti akuratidze chakavanzika chesimba rake guru uye kuti tingamukunda sei kuitira kuti tigomusunga timupfavise. Mumwe nomumwe wedu achakupa mashekeri esirivha 10,000
nezana rimwe chete.”
Saka Dherira akati kuna Samusoni, “Ndiudzewoka chakavanzika chesimba rako guru uye kuti ungasungwa sei kuti ukundwe.” Samusoni akamupindura akati, “Kana munhu upi zvake akandisunga netambo itsva nomwe dzisina kuomeswa, ndichava munhu asina simba somumwewo munhu zvake.” Ipapo vatongi vavaFiristia vakamuvigira tambo nomwe itsva dzisina kuomeswa, akamusunga nadzo. Varume vakavanda mukamuri, akadanidzira kwaari akati, “Samusoni, vaFiristia vasvika!” Asi akadambura tambo zviri nyore sokudambuka kunoita shinda kana yaiswa pedyo nomurazvo womoto, saka chakavanzika chesimba rake hachina kuzivikanwa. Ipapo Dherira akati kuna Samusoni, “Wandiita benzi, wareva nhema kwandiri. Zvino chindiudza kuti ungasungwa sei?” Iye akati, “Kana munhu akandisunga zvakasimba namabote matsva asati amboshandiswa, ndichava munhu asina simba somumwewo munhu zvake.” Saka Dherira akatora mabote matsva akamusunga nawo. Ipapo aiva navarume vakanga vakavanda mukamuri, uye akadanidzira kwaari achiti, “Samusoni, vaFiristia vasvika!” Asi akadambura mabote mumaoko ake kunge akanga ari shinda. Ipapo Dherira akati kuna Samusoni, “Kusvikira zvino wanga uchingondiita benzi uye uchireva nhema kwandiri. Ndiudze kuti ungasungwa sei?” Akapindura akati, “Kana ukarukira mhotsi dzangu nomwe dzebvudzi rangu mumucheka wakarukwa uye ukadzirovera pasi nembambo, ini ndichava munhu asina simba somumwewo munhu zvake.” Saka paakanga avata, Dherira akatora mhotsi nomwe dzebvudzi romusoro wake akadzirukira mumucheka unorukwa. Akadzirovera pasi nembambo akadanidzira kwaari zvakare akati, “Samusoni, vaFiristia vasvika!” Akapepuka pahope dzake akavhomora mbambo nomucheka wakarukwa. Ipapo akati kwaari, “Unoti ndinokuda sei iwe usingandiudzi zvakavanzika zvako aka kava ketatu uchingondiita benzi uye hauna kutongonditaurira chakavanzika chesimba rako guru?” Pakupedzisira, mushure mokunge atambudzwa namashoko ake zuva nezuva achingomugombedzera, akaneta zvokusvika parufu. Saka akamuudza zvose. Akati, “Hapana chisvo chakatomboshandiswa kuveura musoro wangu, nokuti ndakaitwa muNaziri akatsaurirwa kuna Mwari kubva pakuberekwa kwangu. Kana musoro wangu ukaveurwa, simba rangu rinobva pandiri, uye ndinozova munhu asina simba somumwewo munhu zvake.” Dherira paakaona kuti akanga amuudza zvose, akatuma shoko kuvatongi vavaFiristia achiti, “Dzokai zvakare andiudza zvose.” Saka vatongi vavaFiristia vakadzoka vaine sirivha mumaoko avo. Akati amurarisa pamakumbo ake, akadana munhu kuti azoveura mhotsi nomwe dzebvudzi rake. Nokudaro akatanga kumukunda, uye simba rake rakabva paari. Ipapo akadana Samusoni akati, “Samusoni, vaFiristia vasvika!” Akapepuka pahope dzake akafunga akati, “Ndichabuda sezvandaiita kare uye ndichazvisunungura.” Asi akanga asingazivi kuti Jehovha akanga abva paari. Ipapo vaFiristia vakamubata vakatumbura meso ake vakamuendesa kundokuya mutorongo. Asi bvudzi romusoro wake rakatanga kukurazve shure kwokumboveurwa. Zvino vatongi vavaFiristia vakaungana kuti vabayire chibayiro chikuru kuna Dhagoni mwari wavo, uye kuti vapemberere vachiti, “Mwari wedu aisa Samusoni muvengi wedu mumaoko edu.” Vanhu vakati vamuona vakarumbidza mwari wavo vachiti, “Mwari wedu aisa muvengi wedu mumaoko edu, iye akaparadza nyika yedu akawanza vakaurayiwa vedu.” Vari pakufara kukuru vakadanidzira vachiti, “Budisai Samusoni kuti auye kuzotitandadza.” Saka vakadana Samusoni kuti abude mutorongo, uye akatamba pamberi pavo. Vakati vamumisa pakati pembiru, Samusoni akati kumuranda akanga akabata ruoko rwake, “Ndiise pandinogona kubata mbiru dzinotsigira temberi kuitira kuti ndisendamire padziri.” Zvino temberi yakanga izere navarume navakadzi, vatongi vose vavaFiristia vakanga varimo, uye padenga pakanga pane varume navakadzi vanenge zviuru zvitatu vakatarira Samusoni achitamba. Ipapo Samusoni akanyengetera kuna Jehovha akati, “Haiwa Ishe Jehovha, ndirangarirei, imi Mwari, ndapota hangu, ndisimbisei henyu nguva ino bedzi, uye nditenderei kamwe chete kuti nditsive vaFiristia nokuda kwameso angu maviri.” Ipapo Samusoni akabata mbiru mbiri dzapakati dzakanga dzakatsigira temberi paakanga amire. Akadzisunda ruoko rwake rworudyi rwuri pane imwe uye rworuboshwe rwuri pane imwe yacho. Samusoni akati, “Regai ndife hangu navaFiristia.” Ipapo akasunda nesimba rake rose, temberi ikaondomokera pamusoro pavatongi navaFiristia navanhu vose vaiva mairi. Naizvozvo akauraya vanhu vazhinji kwazvo pakufa kwake kupfuura paakanga ari mupenyu. Ipapo vanunʼuna vake nemhuri yose yababa vake vakaburuka vakandomutora, vakadzoka naye vakandomuviga pakati peZora neEshitori murwiro raManoa baba vake, akanga atungamirira Israeri kwamakore makumi maviri.
Vatongi, chitsauko chegumi nenomwe. Zvino mumwe murume ainzi Mika aibva kunyika yezvikomo yaEfuremu akati kuna mai vake, “Mashekeri aya esirivha chiuru nezana rimwe chete akatorwa kubva kwamuri, andakanzwa muchituka munhu wacho akatora. Sirivha yacho ndini ndinayo, ndini ndakaitora.” Ipapo mai vake vakati, “Jehovha ngaakuropafadze, mwanakomana wangu.” Akati adzorera mashekeri esirivha chiuru nezana rimwe chete kuna mai vake, ivo vakati, “Ndinotsaurira Jehovha sirivha yangu nomwoyo wose kuti mwanakomana wangu aite chifananidzo chakavezwa nomufananidzo wakaumbwa wesimbi. Ndichazoidzorera kwauri.” Saka akadzosera sirivha kuna mai vake, uye mai vake vakatora mazana maviri amashekeri esirivha vakaapa kumupfuri wesirivha akaita nawo mufananidzo wakavezwa nomufananidzo wakaumbwa, uye zvakaiswa mumba maMika. Zvino murume uyu Mika akanga ane imba yavamwari, uye akaita efodhi nezvimwe zvifananidzo, uye akagadza mumwe wavanakomana vake kuti ave muprista wake. Mumazuva iwayo Israeri yakanga isina mambo, mumwe nomumwe akaita zvaaiona zvakamunakira. Zvino kwakanga kune jaya murevhi aibva kuBheterehema muJudha, aigara mukati morudzi rwaJudha, akabva muguta iro achindotsvaka imwe nzvimbo yokugara. Ari munzira yake akasvika napaimba yaMika munyika yezvikomo yeEfuremu. Mika akamubvunza akati, “Unobvepiko?” Iye akati, “Ndiri murevhi anobva kuBheterehema muJudha, uye ndiri kutsvaka nzvimbo yokugara.” Ipapo Mika akati kwaari, “Gara hako neni ugova baba vangu nomuprista wangu, uye ndichakupa mashekeri esirivha gumi pagore, nguo dzako dzokupfeka uye nezvokudya zvako.” Saka murevhi akabvuma kugara naye, uye jaya iri rakanga rakaita somumwe wavanakomana vake. Ipapo Mika akagadza murevhi jaya rikava muprista wake akagara mumba make. Uye Mika akati, “Zvino ndinoziva kuti Jehovha achandiitira zvakanaka sezvo murevhi uyu ava muprista wangu.”
Vatongi, chitsauko chegumi nesere. Mumazuva iwayo Israeri yakanga isina mambo, uye mumazuva iwayo vorudzi rwavaDhani vakanga vachitsvaka nzvimbo yavo pachavo yavangagara, nokuti vakanga vasati vapiwa nhaka pakati pamarudzi eIsraeri. Saka vaDhani vakatuma varwi vashanu vaibva kuZora neEshitaori kuti vandosora nyika uye vaitarisise. Varume ava vakanga vachimirira dzimba dzavo dzose. Vakavaudza kuti, “Endai munotarisisa nyika.” Varume vakapinda munyika yezvikomo yaEfuremu vakasvika pamimba yaMika. Vakavatapo vakati vava pedyo nemba yaMika, vakaziva inzwi rejaya murevhi. Saka vakatsaukiramo vakamubvunza vachiti, “Ndianiko akakuuyisa kuno? Unobatei pano? Seiko uri pano?” Akavataurira zvaakanga aitirwa naMika akati, “Akandipa basa uye ndiri muprista wake.” Ipapo vakati kwaari, “Tapota tibvunzire Mwari kuti tizive kana rwendo rwedu ruchabudirira.” Muprista akavapindura akati, “Endai henyu norugare, rwendo rwenyu rwatendwa naJehovha.” Saka varume vashanyi vaya vakabvapo vakandosvika kuRaishi, uko kwavakandoona kuti vanhu vakanga vagere zvakanaka, sezvakaita vaSidhoni, vasina chavanofungidzira uye vagere zvakanaka. Uye sezvo nyika yavo yakanga isingashayiwi chinhu, vakanga vakabudirira, uyezve vakanga vagere kure navaSidhoni uye vakanga vasina ushamwari naani zvake. Vakati vadzokera kuZora neEshitaori, hama dzavo dzakavabvunza dzikati, "Makazviona sei zvinhu imi?" Vakapindura vakati, "Uyai tivarwise. Takaona kuti nyika yacho yakanaka kwazvo. Hamungaiti chimwe chinhu here? Musanonoka kuendako kundoitora. Pamunosvikako, muchawana mumaoko enyu naMwari nyika isina kana chainoshayiwa." Ipapo mazana matanhatu avarume vaibva kumhuri yavaDhani vakapakata zvombo kuti vandorwa, vakasimuka vachibva kuZora neEshitaori. Vari munzira yavo vakadzika misasa pedyo neKiriati Jearimi muJudha, ndokusaka nzvimbo iri kumavirira eKiriati Jearimi ichinzi Mahane Dhani kusvikira zuva ranhasi. Kubva ipapo vakaenda kunyika yezvikomo yaEfuremu uye vakasvika kumba kwaMika. Ipapo varume vashanu vakanga vandosora nyika yeRaishi vakati kuhama dzavo, "Munoziva here kuti imwe yedzimba idzi ine efodhi, vamwe vamwari, chifananidzo chakavezwa nechifananidzo chakaumbwa? Zvino imi munoziva zvokuita." Saka vakatsaukiramo vakaenda kumba kwejaya muRevhi, kumba kwaMika, vakandomukwazisa. Mazana matanhatu avaDhani vakapakata zvombo zvokurwa vakamira pamukova wokupinda nawo pasuo. Varume vashanu vakanga vandosora nyika vakapinda mukati vakatora chifananidzo chakavezwa efodhi, vamwe vamwari nechifananidzo chakaumbwa, asi muprista namazana matanhatu avarume vakanga vakapakata zvombo zvokurwa nazvo vakamira pamukova wesuo. Varume ava vakati vapinda mumba maMika vakatora mufananidzo wakavezwa efodhi, vamwe vamwari nechifananidzo chakaumbwa. Muprista akati kwavari, "Muri kuiteiko?" Vakamupindura vakati, "Nyarara, usambotaura shoko. Handei tose ugova baba vedu nomuprista wedu. Handiti zviri nani kushumira rudzi neimba iri muIsraeri somuprista pachinzvimbo cheimba yomunhu mumwe here?" Ipapo muprista akafara akatora efodhi, vamwe vamwari nechifananidzo chakavezwa akaenda pamwe chete navanhu. Vakaisa vana vavo vaduku, zvipfuwo zvavo nenhumbi dzavo pamberi pavo vakasimuka vakaenda. Vakati vafamba chinhambwe kubva pamba yaMika, varume vaigara pedyo naMika vakadanwa pamwe chete vakatevera vaDhani vakavabata. Pavakadaidzira mushure mavo, vaDhani vakatendeuka vakati kuna Mika, "Wakaita seiko iwe zvawadana vanhu vako kuti vazorwa?" Akapindura akati, "Makatora vamwari vandakaita uye muprista wangu mukaenda naye. Chii zvino chandasarirwa nacho? Mungabvunza seiko muchiti, 'Wakaita seiko iwe?'" VaDhani vakapindura vakati, "Usaita nharo nesu kuti varume vane hasha varege kukurwisa, uye iwe nemhuri yako mukazorasikirwa noupenyu hwenyu." Saka vaDhani vakaenda zvavo, uye Mika achiona kuti vakanga vaine simba kukunda iye, akadzoka akaenda kumusha kwake. Ipapo vakatora zvakanga zvagadzirwa naMika uye muprista wake vakaenda kuRaishi vakandorwa navanhu vakanga vasina chavanofungidzira vano rugare. Vakavauraya nomunondo vakavapisira maguta avo nomoto. Pakanga pasina munhu anovanunura nokuti vaigara kure neSidhoni uye vasina ushamwari naani zvake. Guta rakanga riri mumupata waiva pedyo neBheti Rehobhi. VaDhani vakavakazve guta vakagaramo. Vakaritumidza kuti Dhani, zita ratateguru wavo Dhani akanga aberekwa Israeri kunyange raimbonzi Raishi. Ikoko vaDhani vakazvimisira chifananidzo, uye Jonatani mwanakomana waGerishomi, mwanakomana waMozisi uye vanakomana vake vakava vaprista vorudzi rwaDhani kusvikira panguva youtapwa hwenyika. Vakaramba vachishandisa zvifananidzo zvakaitwa naMika nguva dzose imba yaMwari payakanga iri muShiro.
Vatongi, chitsauko chegumi nepfumbamwe. Mumazuva iwayo Israeri yakanga isina mambo. Zvino mumwe muRevhi akanga achigara munyika iri kure yezvikomo yeEfuremu akatora murongo aibva kuBheterehema muJudha, asi akanga asina kutendeka kwaari. Akamusiya akadzokerazve kumba kwababa vake kuBheterehema Judha. Mushure mokunge agarako kwemwedzi mina, murume wake akaenda kwaari kundomunyengetedza kuti adzoke. Akanga ane muranda wake nembongoro mbiri. Akamupinza mumba mababa vake, uye baba vake vakati vamuona vakamugamuchira nomufaro. Tezvara vake, ivo baba vomusikana, vakamugombedzera kuti agare. Saka akagara naye kwamazuva matatu.
vachidya nokunwa uye achivatapo. Pazuva rechina vakamuka mangwanani vakagadzirira kuti vaende, asi baba vomusikana vakati kumukwasha wavo, “Simbisa mwoyo wako nechokudya, ipapo mugoenda henyu.” Saka vose vari vaviri vakagara pasi kuti vadye nokunwa pamwe chete. Mushure maizvozvo baba vomusikana vakati, “Ndapota, chivata hako nousiku uno uye umbofara.” Uye murume uyu akati asimuka kuti aende, tezvara vake vakamunyengetedza, saka akavatapo usiku uhwo. Mangwanani ezuva reshanu paakamuka kuti aende, baba vomusikana vakati, “Simbisa mwoyo wako, gara kusvikira masikati.” Saka vose vari vaviri vakadya pamwe chete. Ipapo murume, murongo wake uye nomuranda wake vakati vasimuka kuti vaende, tezvara wake baba vomusikana vakati, “Zvino chiona kwava kudoka, chivata hako pano usiku huno, kwavira, gara ufadze mwoyo wako. Mangwana mangwanani ungamuka ugopinda hako munzira yako.” Asi nokusada kuvatazve humwe usiku, murume uya akabuda akaenda akananga kuJebhusi, ndiro Jerusarema, nembongoro dzake mbiri dzakaiswa zvigaro nomurongo wake. Vakati vava pedyo neJebhusi uye zuva rakanga rovira, muranda akati kuna tenzi wake, “Uyai titsaukire muguta iri ravaJebhusi tindovatamo.” Tenzi wake akapindura akati, “Kwete, hatingapindi muguta ravatorwa. Vanhu varo zvavasiri vaIsraeri, tichapfuurira kuGibhea.” Akaenderera mberi akati, “Uyai tiedze kusvika kuGibhea kana kuRama tigovata mune imwe yenzvimbo idzi.” Saka vakapfuurira mberi uye zuva rakavira pavakanga vasvika muGibhea muBhenjamini. Imomo ndimo mavakamira kuti vavate. Vakaenda vakandogara muchivara cheguta, asi hapana munhu akavatora akavapinza mumba make usiku. Madekwana iwayo imwe harawa yaibva munyika yezvikomo yeEfuremu yaigara muGibhea. Vanhu venzvimbo vaiva vaBhenjamini. Yakasvika ichibva kubasa rayo kumunda, yakati yatarira ikaona mufambi ari muchivara cheguta harawa, yakabvunza ikati, “Uri kuendepiko? Wabvepiko?” Akapindura akati, “Tiri kubva kuBheterehema muJudha, tiri kuenda kure kunyika yezvikomo yeEfuremu, ndiko kwandinogara. Ndakanga ndiri kuBheterehema muJudha, asi iye zvino ndiri kuenda kumba kwaJehovha. Hapana munhu anditora akandipinza mumba make. Tine zvose, mashanga nouswa hwembongoro dzedu, uye chingwa chedu newaini yedu, isu varanda venyu, ini murandakadzi wenyu nejaya ratiinaro. Hatina chinhu chatingada hedu.” Harawa yakati, “Munogona kuuya kumba kwangu, ndichakupai zvose zvamunoshayiwa, asi bedzi usavata pachivara.” Saka akamutora akamupinza mumba make uye akapa mbongoro dzake zvokudya. Vakati vashamba tsoka dzavo, vakadya zvokudya uye vakanwa, vachiri pakufara havo, vamwe vanhu vakaipa vomuguta vakakumba imba, vachigogodza pamukova, vakadanidzira kuharawa yakanga iri iyo muridzi weimba vachiti, “Budisa murume uyo apina mumba mako kuti tivate naye.” Muridzi wemba akabuda panze akati kwavari, “Kwete, shamwari dzangu, regai kuita zvakaipa kudai. Sezvo murume uyu ari mueni wangu, regai kuita chinhu ichi chinonyadzisa kudai. Tarirai, hei mhandara, mwanasikana wangu uyu nemurongo wake, ndichavabudisa kwamuri izvozvi, uye munogona kuvabata mugoita kwavari zvose zvamunoda. Asi kumurume uyu regai kuita chinhu chinonyadzisa zvakadaro.” Asi varume ava havana kuda kumuteerera. Saka murume uyu akatora murongo wake akamuendesa kunze kwavari, uye vakamubata chibharo vakamuchinya usiku hwose. Uye panguva dzamambakwedza vakamuregedza kuti aende. Kwaedza mukadzi akadzokera kumba kwaigara tenzi wake, akawira pasi pamukova wemba uye akavatapo kusvikira kwaedza. Tenzi wake akati achimuka mangwanani, akazarura mukova wemba akabuda panze kuti afambire mberi norwendo rwake. Onei hoyo murongo wake avete akawira pasi pamukova wemba, maoko ake ari pachikumbaridzo. Iye akati kwaari, “Muka, handei.” Asi pakanga pasina mhinduro. Ipapo murume uya akamuisa pambongoro akasimuka akaenda kumusha. Akati achisvika kumusha, akatora banga akagura-gura murongo wake mutezo muzvidimbu gumi nezviviri akazvitumira munzvimbo dzose dzeIsraeri. Mumwe nomumwe akazviona akati, “Chinhu chakadai hachina kutongoonekwa kana kuitwa kubva pazuva rakabuda vaIsraeri muIjipiti. Fungai pamusoro pazvo, zvicherechedzei, tiudzei zvokuita.” Vatongi, chitsauko chemakumi maviri. Ipapo vaIsraeri vose kubva kuDhani kusvikira kuBheerishebha uye nokubva munyika yeGireadhi Vakabuda somunhu mumwe chete vakaungana pamberi paJehovha muMizipa. Vatungamiriri vavanhu vose vamarudzi eIsraeri vakandomira panzvimbo dzavo paungano yavanhu vaMwari. Zviuru zvamazana mana zvavarwi vakapakata minondo. VaBhenjamini vakanzwa kuti vaIsraeri vakanga vakwidza kuMizipa. Ipapo vakati, "Dotiudzai kuti chinhu chakaipisisa kudai chakaitika sei?" Saka muRevhi, murume womukadzi akapondwa, akati, "Ini nomurongo wangu takasvika paGibhea muBhenjamini kuti tindovatamo. Panguva dzousiku varume veGibhea vakauya kwandiri vakakomba imba vachida kundiuraya. Vakabata murongo wangu chibharo uye akafa. Ndakatora murongo wangu ndikamugura-gura uye ndikatumira chidimbu chimwe chete kunharaunda imwe neimwe yenhaka yeIsraeri, nokuti ndivo vakaita chinhu ichi chinonyangadza uye nokuita kunonyadzisa muIsraeri. Zvino imi vaIsraeri mose, taurai uye mupe mutongo wenyu." Vanhu vose vakasimuka somunhu mumwe chete vakati, "Hakuna mumwe wedu achaenda kumba, kwete, hakuna mumwe wedu achadzokera kumba kwake. Asi zvino izvi ndizvo zvatichaita kuGibhea: tichakwidza kundorwa nayo sokuratidza kumunjenya. Tichatora varume 10 kubva muzana roga roga kubva kumarudzi ose eIsraeri, uye zana kubva muchiuru uye chiuru kubva mugumi rezviuru, kuti vavigire varwi mbuva. Ipapo hondo painosvika paGibhea muBhenjamini ichavapa zvakavafanira zvouipi hwavo uhu hwakaitwa muIsraeri." Saka varume vose veIsraeri vakaungana pamwe chete somunhu mumwe chete kuti vandorwisa guta. Marudzi aIsraeri akatuma varume kurudzi rwose rwaBhenjamini vachiti, "Munoti kudiniko pamusoro pemhosva yakaipisisa yakaparwa pakati penyu? Zvino tipei varume avo vakaipa veGibhea kuti tivauraye tigobvisa chakaipa muIsraeri." Asi vaBhenjamini havana kuda kuteerera hama dzavo vaIsraeri. Vakabva mumaguta avo vakaungana pamwe chete paGibhea kuti vazorwa navaIsraeri. Pakarepo vaBhenjamini vakaunganidza varume nondo zviuru 26 nezvitanhatu kubva mumaguta avo pamusoro pamazana manomwe akasarudzwa kubva kuna avo vaigara muGibhea. Pakati pavarwi ava vose pakanga pane mazana manomwe avarume vakasarudzwa vakanga vane ziboshwe. Mumwe nomumwe wavo aigona kupotsera ibwe kutsuro asingapotsi. KuIsraeri kunze kwaBhenjamini vakaverenga varume veminondo zviuru 400. Vose vakanga vari varwi, vaIsraeri vakakwidza kuBheteri vakandobvunza Mwari vakati, "Ndiani wedu achatanga kundorwa navaBhenjamini?" Jehovha akapindura akati, "Judha ndiye achatanga kuenda." Fume mangwana vaIsraeri vakamuka vakadzika misasa pedyo neGibhea. Varume veIsraeri vakabuda kundorwa navaBhenjamini uye vakamira panzvimbo dzokurwa navo paGibhea. VaBhenjamini vakabuda muGibhea vakauraya vaIsraeri zviuru 22 munhandare yehondo pazuva iroro. Asi varume veIsraeri vakakurudzirana uyezve vakamira panzvimbo dzavo dzavakanga vatora pazuva rokutanga. VaIsraeri vakakwira vakandochema pamberi paJehovha kusvikira madekwana, uye vakabvunza Jehovha vakati, "Tichakwirazve kundorwa navaBhenjamini idzo hama dzedu here?" Jehovha akapindura akati, "Kwirai mundorwa navo." Ipapo vaIsraeri vakaswedera pedyo navaBhenjamini pazuva repiri. Nguva iyi vaBhenjamini pavakabuda kubva muGibhea kuti vandovarwisa, vakauraya vamwezve zviuru 17 zvavaIsraeri vose vakanga vakapakata minondo. Ipapo vaIsraeri vanhu vose vakakwira kuBheteri, uye ikoko vakandogara pasi vachichema pamberi paJehovha vakatsanya pazuva iro kusvikira madekwana, uye vakapa kuna Jehovha zvipiriso zvinopiswa nezvipiriso zvokuwadzana. Uye vaIsraeri vakabvunza Jehovha pamazuva iwayo. Areka yesungano yaMwari yakanga iripo, uye Finehasi mwanakomana waEriazari mwanakomana waAroni achishumira pamberi payo. Vakabvunza vakati, "Tichaendazve kundorwa naBhenjamini hama yedu here kana kuti kwete?" Jehovha akati, "Endai, nokuti mangwana ndichavaisa mumaoko enyu." Ipapo vaIsraeri vakandovandira vakakomberedza Gibhea. Vakakwidza kundorwa navaBhenjamini pazuva retatu uye vakamira panzvimbo dzavo dzehondo kuti varwe neGibhea sezvavakamboita kare. VaBhenjamini vakabuda kuzosangana navo uye vakakwezverwa kure neguta. Vakatanga kubaya vaIsraeri sapakutanga, zvokuti varume vanenge 30 vakafa musango uye nomumigwagwa inoti mumwe unoenda kuBheteri nomumwe wacho kuGibhea. VaBhenjamini pavaiti, "Tiri kuvakunda sapakutanga," vaIsraeri vaiti, ngatidududzirei mumashure tivakwezvere kure neguta kumigwagwa.” Varume vose veIsraeri vakafamba kubva panzvimbo dzavo uye vakandomira paBhaari Tamari, uye vaIsraeri vakanga vakavandira vakabuda munzvimbo dzavo pamavirira eGibhea. Ipapo zviuru gumi zvavarume veIsraeri vakanga vakasarudzwa vakavarwisa nechemberi paGibhea. Kurwa kwakanga kwanyanya kwazvo zvokuti vaBhenjamini havana kuziva kuti njodzi yakanga yava pedyo zvakaita sei. Jehovha akakunda Bhenjamini pamberi peIsraeri, uye pazuva iro vaIsraeri vakauraya vaBhenjamini vose vakanga vakapakata minondo zviuru makumi maviri nezvishanu nezana rimwe chete. Ipapo vaBhenjamini vakaona kuti vakanga vakundwa. Zvino varume veIsraeri vakanga vachitiza pamberi pavaBhenjamini nokuti vakanga vachisimba nokuvandira kwavakanga varonga pedyo neGibhea. Varume vakanga vakavandira vakapinda muGibhea pakarepo vakapararira uye vakaparadza guta rose nomunondo. Varume veIsraeri vakanga varonga navakanga vakavandira kuti pavaizorwisa vamwe vaifanira kubatidza moto unobuda utsi huzhinji muguta, uye ipapo varume veIsraeri vaizoshandukira pakurwa. VaBhenjamini vakanga vatotanga kuuraya varume veIsraeri vanenge makumi matatu, uye vakati, "Tiri kuvakunda sapahondo yokutanga." Asi utsi pahwakatanga kukwira kubva muguta, vaBhenjamini vakacheuka vakaona utsi hweguta rose huchikwira kudenga. Ipapo varume veIsraeri vakavadzokera, uye varume veBhenjamini vakavhundutswa nokuti vakaziva kuti njodzi yakanga yavawira. Saka vakatiza pamberi pavaIsraeri nenzira inoenda kurenje, asi havana kugona kupunyuka pahondo, uye varume veIsraeri vakabuda kubva mumaguta vakavauraya ipapo. Vakakomba vaBhenjamini vakavadzinganisa vakavabata nyore nyore pedyo neGibhea nechokumabvazuva. VaBhenjamini zviuru gumi nezvisere vakafa, vose vaiva varwi voumhare. Vakati vadzoka vakatiza vakananga kurenje kuruware rwaRimoni, vaIsraeri vakauraya varume zviuru mashanu mumigwagwa vakaramba vachitevera vaBhenjamini kusvikira paGidhomi, uye vakaurayazve vamwe zviuru zviviri. Pazuva iroro kwakafa varume vaBhenjamini neminondo zviuru makumi maviri nezvishanu, vose varwi voumhare. Asi varume mazana matanhatu vakatendeuka vakatizira murenje kuruware rweRimoni, kwavakandogara kwemwedzi mina. Varume veIsraeri vakadzokera kuBhenjamini uye vakaparadza maguta ose nomunondo, kusanganisira mhuka nezvimwe zvose zvavakawana. Maguta ose avakaona vakaapisa.
Vatongi, chitsauko chemakumi maviri neimwe. Varume veIsraeri vakanga vaita mhiko paMizipa vachiti, "Hapana mumwe wedu acharoodza mwanasikana wake kumuBhenjamini." Vanhu vakaenda kuBheteri, uko kwavakagara pamberi paMwari kusvikira madekwana, vachisimudza manzwi avo uye vachichema zvikuru. Vakachema vachiti, "Haiwa Jehovha, Mwari waIsraeri, seiko izvi zvakaitika kuIsraeri? Seiko rumwe rudzi rwashayikwa muIsraeri nhasi?" Mangwanani ezuva rakatevera, vanhu vakavaka aritari vakapa zvipiriso zvinopiswa nezvipiriso zvokuwadzana. Ipapo vaIsraeri vakabvunza vakati, "Ndianiko kubva kumarudzi ose aIsraeri akatadza kuungana navamwe pamberi paJehovha?" Nokuti vakanga vaita mhiko kuti ani zvake anotadza kuungana navamwe pamberi paJehovha paMizipa anofanira kuurayiwa zvirokwazvo. Zvino vaIsraeri vakasuwa nokuda kwehama dzavo vaBhenjamini. Vakati, "Nhasi rumwe rudzi rwabviswa pana Israeri. Tichapa seiko vakadzi kuna avo vakasara, sezvo takapika kuna Jehovha kuti tirege kupa upi zvake wavanasikana vedu kuti awanikwe navo?" Ipapo vakabvunza vakati, "Ndavapiko pamarudzi aIsraeri vakatadza kuungana navamwe pamberi paJehovha paMizipa?" Vakawana kuti kwakanga kusina munhu aibva kuJabheshi Gireadhi akanga auya kumusasa kuungano, nokuti vakati vaverenga vanhu vakaona kuti kwakanga kusina munhu waJabheshi Gireadhi akanga aripo. Saka ungano yakatuma varume vehondo zviuru gumi nezviviri vakavarayira kuti vaende kuJabheshi Gireadhi vandouraya nomunondo vanhu vaigarako, kusanganisira vakadzi navana. Vakati, "Hezvi zvamunofanira kuita:
Urayai murume mumwe nomumwe nomukadzi mumwe nomumwe asiri mhandara vakawana pakati pavanhu vaigara muJabheshi Gireadhi, mhandara mazana mana vakanga vasina kumbovata navarume, vakaenda navo kumusasa paShiro muKenani. Ipapo ungano yose yakatuma nhume neshoko rorugare kuvaBhenjamini paruware rweRimoni. Saka vaBhenjamini vakadzoka panguva iyoyo vakapiwa vakadzi vaJabheshi Gireadhi vakanga vasara, asi vakanga vasina kuvakwanira vose. Vanhu vakasuwa nokuda kweBhenjamini, nokuti Jehovha akanga aisa mukaha mumarudzi avaIsraeri. Uye vakuru veungano vakati, sezvo vakadzi veBhenjamini vakaparadzwa, tichawanira seiko varume vakasara vakadzi? Vakati vaBhenjamini vakasara vanofanira kuva navadyi venhaka kuitira kuti rudzi rwaIsraeri rurege kurova. Hatingagoni kuvapa vanasikana vedu kuti vave vakadzi vavo, sezvo isu vaIsraeri takapika tichiti, ngaatukwe munhu anopa mukadzi kumuBhenjamini. Asi tarirai, kune mutambo waJehovha wegore negore paShiro nechokumusoro kweBheteri, kumabvazuva omugwagwa unobva kuBheteri uchienda kuShekemu nezasi kweRebhona. Saka vakarayira vaBhenjamini vakati, endai mundovanda muminda yemizambiringa uye mutarire vasikana veShiro pavanobuda kuti vandotamba navamwe. Ipapo mumhanye muchibva muminda yemizambiringa, mumwe nomumwe wenyu azvitorere mukadzi kubva kuvanasikana veShiro mugoenda henyu kunyika yavaBhenjamini. Madzibaba avo kana hanzvadzi dzavo pavanouya kuzomangara kwatiri, isu tichati kwavari, tiitire henyu zvakanaka nokuvabatsira, nokuti hatina kuvawanira vakadzi panguva yehondo, uye imi hamuna mhosva sezvo musina kupa vanasikana venyu kwavari. Saka ndizvo zvakaitwa navaBhenjamini. Vasikana vachiri kutamba, varume mumwe nomumwe akabata musikana ndokuenda naye kuti ave mukadzi wake. Ipapo vakadzokera kunhaka yavo uye vakavakazve maguta vakagara maari. Panguva iyoyo vaIsraeri vakabva panzvimbo iyo vakaenda kumusha kumarudzi avo nokudzimba dzavo, mumwe nomumwe kunhaka yake pachake. Mumazuva iwayo kwakanga kusina mambo pakati paIsraeri, mumwe nomumwe aiita zvaaifunga kuti zvakanaka.